ngatirambe itakamira kwechinguvana kuti tinamati. Ngatikotamisei misoro yedu. Mwari anodikanwa, tinotora uyu semukana mukuru pane vanhu kunge tiri pano. Pachiitiko chino, kuunza Kristu mupenyu kunyika iri kufa nechizvarwa chiri kufa, tinokumbira Ishe kuti muzodze mashoko edu pamwe nokushingaira kwedu kuti zvisadzokere kwamuri pasina chazvaita, asi ngazvizadzikise chinangwa chazvo. Batsirai wese murume, mudzimai, mukomana kana musikana pano manheru ano ane chaanoshaya. Uye Baba, tinoziva kuti tose tine zvatinoda. Uye patinobva manheru ano, dai tikanzwa mumwoyo yedu sevaya vaibva kuEmmaus shure kwevaive vapupurira rumuko rwaKristu, vachiti, ko, mwoyo yedu haina kutsva here matiri apo paanga achitaura kwatiri munzira? Zviitei Ishe, podzai varwere nevanotambudzwa. Dai pakashayika pakahukutika pakati pedu mushure neshumiro manheru ano. Uye pamusoro pezvinhu zvose, dai pakashayikwa asingatende mumwe chete anosara, Ishe, dai vose vakatenda zvokusvika kuupenyu husingaperi. Nokuti ndicho chinangwa chedu chekuungana pano. Makomborero aya tinoakumbira kuti umambo hwaMwari hukudzwe nemuzita raJesu Kristu, mwanakomana waMwari. Amen. Garai henyu pasi. Zvakanaka manheru ano kudzoka pano, uye ndiri kuona kuti tine vashoma vakamira kwese kwese, uye ndinofunga mafoni avhurwa zvino kune maguta akawanda akasiyana-siyana munyika yose: San Francisco, Tucson, kumusoro uko kumabvazuva. Uye isu kubudikidza nefoni tinotumira kwaziso kwavari. Tiri muno muauditoriyamu manheru ano, uye auditoriyamu huru yacho yakanyatsozara yamunofamba namo nevanhu, uye nekwakapoteredza kumadziro kwakazara nevanhu vakamira. Uye tinonzwisisa kuti mangwana manheru tichaedza kuvhura rimwe divi pano rekujimu, uye towana auditoriyamu yakati kurei ingagona kupinda zvimwe zvezviuru zvevanhu. Saka tiri kutarisira izvozvo mangwana manheru. Kana yakazara manheru ano usiku hwekutanga, handiti tinotenda kuti mangwana manheru zvinenge zvakawedzera. Uye ndiri kuona kuti vawedzera zvimwe zvezvigaro nezvose zvekare manheru ano. Tiri pasi pokutarisira kukuru. Chokutanga, kuuya kwaIshe Jesu. Tinotevera ruponeso rwe kumweya yakarasika inomugamuchira manheru ano yogadzirira kuuya kwake apo paachaonekwa. Ndinoda kupa kwaziso nekuchingamidza kwakatsaurwa nevarume vose ava vakanaka vari papuratifomu, avo vandinonzwisisa kuti vazhinji vavo vashumiri mazana akati kuti kana kupfuura vagere papuratifomu. Uye zviro kwazvo tinotenda zvikuru kuti vari pano. Kunemi vanhu mose, chero kupi hako kwamuri, kumativi akasiyana-siyana enyika, uye ndinonzwisisa kuti vamwe vari pano vabva mhiri kwegungwa, mhiri kwemakungwa. Saka tinopa kutenda kuti muri pano kuzofara mukuyanana uku nesu, uko kwatiri pasi petarisiro idzo Mwari vari kuzotipa mumusangano uno. Zvinoita sokunge kuti kubvira pandakafunga nezvekudzoka kwemazuva mashoma aya emusangano, kuti mwoyo wangu wakakatyamadzwa zvisinganzwisisiki nemanzwiro makuru okuti chimwe chinhu chatove kuda kuitika. Handizive kuti chingave chii, asi ndine tariro yekuti chizaruro chikuru chiri kubva kuna Mwari chichatigadzirira uye nokutiita vagari vari nani veumambo hwake apo patiri kufamba munyika ino yerima rechivi nekusatenda. Nzvimbo ino manheru ano, ipo pano chaipo, pakabata chinhu chikuru kwandiri. Kubvira pandakaziva kuti vakavaka auditoriyamu yechikoro iyi pano, ndakagara ndichida kuita shumiro munzvimbo ino. Ndinotenda zvikuru kubhodhi rechikoro uye nekune avo vakaita nyasha kuti tiiwane. Pakange pari panzvimbo ino, ipo pano pane imwe nzvimbo pamire chivakwa chino manheru ano, apo chimwe chinhu chikuru chakaitika mamwe makore makumi matatu apfuura, ipo pano panzvimbo imwe chete ino. hapana zvapaive asi waingove munda webundo reuswa panguva iyoyo. Uye ndaigara mukamba kaduku takodarika pano angaita mayadhi mazana maviri. Ndaibatikana zvikuru mumazuva iwayo pamusoro pekuponeswa kwababa naamai vangu. Avo vose vakafanira kutungamira manheru ano. Uye kunyanya muzuva iroro ndaibatikana pamusoro pababa vangu. Ndinorangarira ndaive ndakarara pavharanda kwaidziya ndaive nguva yezhizha. Izvi zvakanyorwa ndinotenda mubhuku duku rinonzi Jesu Kristu mumwe chete zuro nhasi nokusingaperi, kana kuti zvaive mubhuku duku rinonzi handina kuramba kuteerera kune chiratidzo chekudenga. Uye ndakarara pavharanda ndakamutswa pakarepo nekukurumidza. Uye mutoro ndokuuya pamwoyo wangu pamusoro pababa vangu, sezvo vazhinji venyu vanhu pano vemuguta vaiziva baba vangu. Ndinofunga vaive munhu mukuru nyange vaive mutadzi, uye asi vaive netsika yakaipa zvokuti ndakaedza kurwisana nechinhu ichocho nekukwanisa kwangu kwose kudikidza nemuzera kunove kunwa. Uye usiku ihwohwo vakange vachinwa, uye ndakamuka ndiine mutoro wakakura kwazvo pamwoyo wangu pamusoro pavo. Uye ndakapfeka mbatya dzangu dzekurarisa, ndakapfeka mudhebhe wangu, shati yangu yekurarisa yakasara ndakaipfeka. Ndakadzengerera nemumunda webundo reuswa irori kusvika kunenge pakamira ichi iko zvino. Zvino ndakapfugama pasi kuti ndinamatire baba vangu, uye ndiri kunamata ndichikumbira Mwari kuti vavaponese, uye kuti vasavasiye vachifa vari mutadzi, kuti ndaivada. Zvino ndiri mumunamato ndakasimuka kuti nditarise kumusoro kumabvazuva tichibva pano. Uye ipapo pakave nechiratidzo, uye pakamira nechepamusoro pangu vazhinji venyu munoziva chiratidzo chacho vaive Ishe Jesu. Zvino hapana pazvinoitika kuti ndinomboona zvinhu zvisipo sekuziva kwandinoita, asi zviratidzo ndezvemazviro kwazvo. Hapanoi vaive pamire Ishe Jesu kekutanga kandati ndambovaona muchiratidzo chemhando iyoyo. Aingova kunge zvichida mafiti gumi pamusoro pemusoro wangu vakamira mumhepo vaine imwe tsoka ichikanda nhano. Vaive vakapfeka hanzu chena iine tumatambo-tambo twakarembera kwaive twakapoteredza parutivi rwayo. Vaive nevhudzi raidzika kusvika pamapendekete avo. Vairatidzika kuve murume angaita sezvinotaurwa nebhaibheri kuti aive nemakore angaiti 30, asi muchinda muduku mutete, muduku chaizvo. Airatidzika sokunge aisarima mapaunzi anodarika 130. Zvino ndakatarisa uye ndikafunga kuti pane chimwe chinhu zvokuti ndinogona kunge ndakanganisa. Saka ndakapukuta meso angu ndokutarisa kumusoro zvekare. Zvino aive akamira akaita sokutarisa kurutivi, kuita sokunge kurutivi rwechiso chake. Uye maratidzikiro echiso chake ayo andakagara ndichiona muzviratidzo aiita semusoro waKristu wakaitwa naHoffman aine makore 30. Ndicho chikonzero ndinawo mumba mangu pane zvinyorwa zvangu pose pandinogona kuuyisa, nokuti ndiyo nzira yawairatidzika nayo. Zvakanyanyofanana naizvozvo kungoti airatidzika kuve muduku. Zvino pandakanga ndakatarisa kumusoro kwaari, ndakafunga chokwadi handisi kutarisa kuna Ishe wangu amire apo. Uye ndaive sokunge ndingati panzvimbo iyo ino, uye pada apa chaipo pane iyi pasi peapo pane purupiti iyi zvino, neche ipapo maive muri munharaunda ino mukati mudenderedzwa repandimire kera kwandaigona kunyatsoita mukati memayadhi angaite 40 kana mashanu epane imwe nzvimbo pakapoteredza mudunhu rino pano denderedzwa rino. Uye ndakatarisa mudenga, zvino aive akamira ipapo. Zvino ndakaruma mumwe wangu kuti ndione kuti ndaive ndirere here. Munoziva kuti uno zvaingoratidzika sokunge zvaive zvisina kudaro. Uye ndakanga ndichiri mudiki munashe ipapo mwedzi ingaite 6 yandanga ndiri kuparidza. Ndakaruma mumwe wangu, ndakatora dzinde reuswa ndikarityora. Uye vazhinji venyu imi vanhu munogara kumusha munoziva kuti kanhu kekunongonesa mazino aka kakadaro kaye kanowanikwa muuswa. Ndakatanga kukatsenga. Uye ndikati, hazvi zvingadaro ndiri kurota. Heyo imba yangu iyo, havo baba vangu, amai pamwe nevanavo. Hero iro dzira rekumba kwakare kwezvidhinha zvakare raimbove rakamira zasi kuno umo mandaisimbovhima madhadha angangoita mayadi mazana maviri kupfuura apa. Uye, hepano ndakamira mumunda. Zvinofanirwa kudaro. Ndakakava pasi, ndikadzana-dzana netsoka dzangu zvishoma. Ndikazungusa musoro wangu, ndikamonyorora maoko angu. Ndikatarisa mudenga zvekare, ndikatarisa kune rimwe divi, ndokutarisa zvekare. Uye, hepano paiva ari, amire ipapo. Zvino mhepo yakatanga kuvhuvhuta. Ndakaona huswa huchipupuruka. Zvino payakatanga kuvhuvhuta, hanzu dzake dzaipupuruka pamwe nayo. Sembatya dzakarembera pamutariro dzakatanga kupepereka. Aive akamira ipapo, ndakazvitarisa. Zvino ndakafunga, dai ndaingokwanisa kutarisa chiso chake. Zvino aive akatarisa kumabvazuva. Nenzira iyi, akanga akakutarisa zvakasimba. Zvino ndakafamba kuti nditenderere, kuti ndinyatsoona chiso chake nepedyo. Uye zvakadaro, ndakatadza kunyatsomuona zvakanaka. Aive akaisa maoko ake pamberi pake, akati vadzikei kubva pandaive ndimire. Ndakatenderera zvekare, zvino ndakagadziridza pahuro pangu, zvakada kuita seizvi, ndokuti, kuti ndionekana, ndaigona kumukwezva meso, asi haana kumbotsukunyuka. Zvino ndakafunga, zvimwe, ndichamudaidza. Pandakati, Jesu. Akatendeutsa musoro wake. Zvino paakanditarisa, akangosimudza maoko ake, akatambanuka. Ndizvo zvoga zvandinorangarira. Zvingaita kuda kutosvika kwaedza. Ndaive ndakarara ipo pano chaipo, pamwe pano. Apo, pane nzvimbo ino zvino, mumunda. Shati yangu yepijama, yakatota nemisodzi, apo pandainge ndichichema. Uye, ndainge ndafenda. Chiso chake, chaive nemaratidzikiro okuti, hapana anodhirowa, angagona kuadhirowa. Kana kuapenda, akaikwanisa kuzviita. Airatidzika semunhu, wekuti kana waimutarisa, aida kuchema nekunzwira, nekuremekedza, kunekuyeresa. Asi zvakadaro, ane simba rakakwana rokuti, dai aitaura. Zvaizopidi gura nyika, uye maratidzikiro aya, haigona kubatwa neanodhirowa. Uye, andina kumbozoziva, kushika nhasi kuti izvozvo zvairevei. Asi hezvo ndiri pano manheru ano, shure kwemakore makumi matatu, ndakamira muauditorium, yakakumikidzwa zvino kuitira shumiro yaMwari samasimba. Ini, ndingorine, nhengowo zvayo, zvema zviro kwazvo. Ndingori mukuru, muchechi yeBaptist pano, umo, Roy Davis, aive mufundisi panguva iyoyo. Uye zvino, ndakamira pano, nzvimbo yacho yakazara nevanhu panzvimbo imwe chete chaipo ndine. Pakufunga kwangu, vakatengwa neropa raJesu Kristu pachake vari mumaoko angu kuti ndiunze mharidzo iyi yemazuva mana yaShe. Pangopera mwedzi ingaite mitanhatu, shure kweizvozvo ndakave ndikubhabhatidza kwangu kokutanga zasi kuno murwizi. Apo chiedza chakadzika, ipo pano pana Spring Street. Vazhinji venyu imi vanhu mungada kudzika zasi, munozviona. Pana Spring Street, nepamvura, chaipo pamahombe kombe erwizi, akagadzirwa. Uye ipapo ndipo pakauya mutumwa waShe paruzhinji kutanga. Uye na 2 o'clock, mamwe masikati. Uye, izwi rakabuda kubva imomo rikati, saJohane mubhabhatidzi, akatumwa kuti, afanotungamira kuuya kwaKristu kokutanga. Mharidzo yako, ichafanotungamira kuuya kwechipiri. Aya ava makore makumi matatu apfuura. Uye, hezvino ndichiri, manheru ano, kushambadzira mharidzo iyoyo. Uye yakaenda, ndokupoterera pasi rose. Uye ndinofara kudzoka muguta. Rekumusha kwangu manheru ano, kuzomiririra Ishe Jesu Kristu. Uye wandichiri kuda nemwoyo wangu wose, zuva rega-rega. Anongoramba achiwedzera kutapira kupfuura, zvaive zuva rapfuura. Handina kumboshanduka napadukusa, zvapo padzidziso yangu. Chinhu chekutanga chandakatanga nacho, ichiri kutenda chinhu chimwe chete, manheru ano. Iye mumwe chete, zuro, nhasi, nekusingaperi. Zvino ndine mharidzo, yandine mungava kwairi. Apo mharidzo, yakatanga kubuda, yaive, hesa izvozvo, munhu wese, ainamatira varwere, zviratidzo zvikuru, zvishamiso, nemashura. Zvakatanga, kunyanya muvanhu vechiPentecost, rumutsiriro rwepasi pose, rwemisangano yekupodza, rwakatsvaira. Pasi rose, nemakore gumi nemashanu akakwana, wakava nerumutsiriro, pachikomo chose zvacho chiripo, ndinofunga kudaro, moto werumutsiriro, uchibvira. Chaizvo izvo, mamiriyoni akagamuchira Kristu, semponesi wavo, nekutumwa kumwe chete ikoko. Wakafemera kubva ipapo, na Ora Roberts, nevamwewo, zvichingoenda zvakadaro, pazvakaenda, zvichitenderera. Mushure, chechi yePentecost irere murufu rwayo, sezvayaive iri kareko. Zvinangwa nechishuwo changu manheru ano, kumutsa chechi iyoyo zvekare, nekuuya kwaShe Jesu kwave pedyo. ndinofanira kuitsiura, ndinofanira kutsiura chivi, kuchinano chipi zvacho chachinenge chiri. Handisi kuzvirevera kusangano raani zvake. Ndine mharidzo. Iye zvino zvakaoma kupinda muchechi kuti utsigirwe nemari, sezvo zvaive zviri naIshe wedu Jesu, nokuti ndiye, handisi ini. Asi sekuparidza kwaakaita pokutanga, akapodza varwere, akamutsa vakafa, akachenesa vane maperembudzi nekudzinga madhimoni, munhu wese aimuda. Asi pakazosvika nguva apo pakave nemharidzo dzinotevera chiratidzo chega chega nguva dzose, nokuti chiratidzo chine izwi. Asi paakagara pasi rimwe zuva akati, ini nababa vangu tiri mumwe. Izvozvo zvakapfuurira zvavaigona kugamuchira. Pakaitawo zvekare apo paakati, kunze kwekunge wadya nyama yomwanakomana wemunhu nekumwa ropa rake, hauna upenyu mauri. Sei handiti vana chirema nevanhu vanonyatsofunga zvakanaka vaigona kutaura kuti murume uyu ndimusveta ropa, ari kuedza kukuitai kuti mudye nyama yake nekunwa ropa rake. Haana kumbozvitsanangura, akangozvitaura. Zvino manheru ano unogona kunzwa zvinhu uye nemumusangano zvinongotaurwa, tinogona kutadza kutsanangura. Asi rangarira Jesu Kristu mumwe chete, zuro, nhasi nekusingaperi. Tinozvitenda. Zvino hatina nguva yekutaura zvakawanda, nokuti tine nguva dzatinotanga pano nedzimwe nguva dzatinofanira kubuda. Uye tinoda kuremekedza bhodhi rechikoro rakatitemera nguva idzi, uye tichaita zvose zvatinogona kuti tivaremekedze. Rangarirai panguva ipi zvayo iyo mutadzi angada kuti auye kuna Kristu. Zvose zvaunofanira kuita kufamba uchiuya kuno mberi, kunyange ndiri kuparidza, kuimba kana chimwewo zvacho. Zvinowopa upenyu hwako kuna Kristu, ipapo womira pawakagara. Ndo zvatiri pano kuti tiite kukubatsirai. Ndinoda kutaura nehama Veil, hama Rob Borders nedzimwe hama pano. Kana handizive kana vasina kuwana muchechi masikati kana mamwe mangwanani kana chimwe chinhu, shumiro yekurayira kune avo vari kutsvaga rubhabhatidzo rwemweya mutsvene zvingave zvakanaka here? Imi hama, hama Nevo nemi mose munogona kusvikako nehama Caps. Kana pane ani zvake anoda kurayirwa mune zvekubhabhatidzwa nemweya mutsvene, haungade here kuuya kutabhanakeri? Ndezvipi zvingava zvakanakisa, mangwanani kana masikati? Mangwanani dzave kuda kusvika 10 o'clock, dzave kuda kusvika 10 o'clock dzemangwanani. Kana uine mubvunzo pamusoro pedzidziso, kana uine mubvunzo pamusoro pemharidzo, kana iwe kana iwe uchida kuve usati wambobatsirwa pachako, unoda kunamatirwa, kana zvimwewo zvaungade kuziva mune zvakadaro, wadii kungoverevedza zasi ikoko na 10 o'clock mangwanani woona varume ava. Patange paine mumwe wavo kana kupfuura ikoko kuti arayire kunamatira vanorwara, kupindura mibvunzo. Semunhu anongobatsirana newe zvakanaka, iye ingoenda kwavari uye vachafara kukubatsira nenzira ipi zvayo yavanokwanisa. Zvino tisati tasvika pashoko, tinoda kusvika pane munyori weshoko zvekare. Unogona kudya zvakanyanyisa, unogona kunwa zvakanyanyisa, unogona kuseka zvakanyanyisa, unogona kufamba zvakanyanyisa, asi hauzombogona kunamata zvakanyanyisa. Ndingade kuti vanhu vanamate kwese kwese vachisimudza maoko avo matsvene asina kupokana kana hasha. Ngatinamatei. Jesu anodikanwa, munyori weshoko reupenyu, uye muri shoko iroro. Tinoswedera kwamuri zviremekedza zvino mushure nekutsanangurwa kuchiratidzo kuti Mwari munondipupurira kuti izvozvo ichokwadi. Ishe Jesu, ndinonamata kuti muzodze mashoko manheru ano kunzeve yose ichanzwa iyo iri pasi peinzwi raMwari. Uye kana paine vamwe pano kana vari kuteerera kuno vari kunze uko munyika yose, kana vasina kugadzirira hamwe nekuchangamuka panguva ino kuti vasangana nekupikisa kwenguva ino mharidzo inobva kuna Mwari, kuti vatendeuke uye vonge vakagadzirira, nokuti umambo hwaMwari hwave kusvika, tinonamata kuti zvigova saizvozvo manheru ano nawo kuti vachazosangana nekupikisa kwenguva ino. O Mwari, ndinonamatira rubatsiro ndichiziva mutoro wazvo uye nezvazvinoreva uye nezvandinofanira kupindurira pazuva rekutongwa. Pane zvose zvandinotaura pano kana nekumwe kwese, ndibatsirei kuti ndinyatsoperera zvakakwana, Ishe. pane zvose zvandinoita kana kutaura mushoko renyu kuti zvigounza zvibereko. Nokuti sezvaive kutuma kwenyu, usaite kuti shoko iri ribve mumuromo wako, asi ufunge nezvaro masikati neusiku kuti ucherechedze kuita zvose zvakanyorwa mumurayiro. Uye zvadaro uchaita kuti nzira dzako dzive dzakabudirira, uye zvadaro uchave nekubudirira kwakanaka. Handina kukurayira here, iva wakasimba uye wakashinga zvakanyanya, nokuti Ishe Mwari wako anewe kwose kwaunoenda. Ishe Jesu, itai kuti zvidaro manheru ano. Tinonamata muzita raJesu. Amen. Chishanu nemugovera, kubva na10 kusvika na12 patabhanakeri, pana 8 na Penn Street pachave nekurayirwa. Minduro pamusoro pedzidziso, minamato yevanorwara nezvakawanda. Chingouyai zasi ikoko kana uine mubvunzo chero chipi zvacho chaunoda. Vachave nevarume ipapo kushanda nazvo. Ishe vakuropafadzei. Zvino pashumiro ino yokuzarura manheru ano, handigona kuita chimwe chinhu asi kuizarura ndakananga kumaridzo yedu. Ndicho chikonzero tiri pano, uye ndizvo zvandadzokera zvino. Uye svondo mangwanani, Ishe vachitendera, ndinoda kusangana nekupikisa kukuru kuya kwezuva rino pamusoro pekuroorana nekurambana. Zvino muna vaGaratiya 4:27 ndinoda kuverenga mashoko aya, 4:27 kusvika ku31, ose zvavo. Nokuti kwakanyorwa kuchinzi, fara iwe usingabereki, usingazvari, pururudza, udanidzire iwe usingatamburi nokubereka, nokuti vana vomusiyiwa vazhinji kune vaiye unomurume. Zvino isu hama tiri vana vokupikirwa saIsaka. Asi sapanguva iyo uyo wakaberekwa nenzira yenyama wakatambudza uyo wakaberekwa nenzira yomweya. Zvakadaro nazvino. Asi Rugwaro runoti iko, tsinga murandakadzi nomwanakomana wake, nokuti mwanakomana womurandakadzi haangadyi nhaka pamwe chete nomwanakomana wowakasununguka. Saka zvino hama, hatizi vana vomurandakadzi asi vowakasununguka. Ishe vawedzere maropafadzo avo pakuverengwa kweshoko ravo. Zvino ndinotenda pano tatora chidzidzo chakadai chisinganzwisisiki zvakanyanya, chisina kujairirwa. Asi dzimwe nguva tinoona Mwari mune nguva idzodzo dzisinganzwisisiki, dzisina kujairirwa, nzira dzisina kujairirwa, zvinhu zvisina kujairirwa. Nokuti Mwari havajairiki, uye avo vanonyatsomushumira kubva pamwoyo yavo vanomushumira nenzira isina kujairirwa kuzvinhu kana kunzira dzenyika. Chidzidzo chino chinonzi, mbeu haidye nhaka pamwe chete nechikwande. Pauro ari kutaura pano pamusoro pembeu chaiyo yapanyama yevanakomana vaAbrahama vaviri. Pauro mukufara ari kuzviunza munzvimbo yekuberekwa nemudzimai akasununguka. Zvino tinoziva kuti Abrahama aive nevanakomana vaviri nemadzimai maviri akasiyana. Mwari vakamupa vimbiso naSara, kubudikidza naSara waro, kuti paizova nemwanakomana achaberekwa, uye kubudikidza nemwanakomana uyu nyika yaizoropafadzwa. Nyika dzose dzaizoropafadzwa nemwanakomana uyu. Uye zvinotowanzotendwa kunyanya pakati pemaJudha kuti uyu aive Isaka, asi aive asiri. Mwanakomana uyu akavimbiswa waAbrahama ndiJesu, uye iye ndiwe vimbiso yembeu youmambo yaAbrahama. Asi Abrahama aine vanakomana vaviri, mumwe naHagari aiva mushandirikadzi wemudzimai wake. Mandara yekuIjipita yakaisvonaka. Tsvarakadenga iyo Abrahama aive amutorera zasi muIjipita kuti ave wake mushandirikadzi wemudzimai wake. Zvino Sara achifunga kuti Mwari haizokwanisa kuchengeta vimbiso yake yose zvechokwadi, akaudza Abrahama kuti atore Hagari mushandirikadzi wake, uye kuti amuroore, zvinova barika raitenderwa mumazuva iwayo, uye kuti abereke mwana wacho. Uye ndiyo nzira iyo Mwari vaive vakazvironga kuti aizova nemwana bedzi kubudikidza naHagari. Asi tinozviona kuti zvakange zvisina kudaro. Zvino, tinonzwisisawo zvekare kuti Mwari vanokwaniswa muhutatu. Zvino Mwari vanokwaniswa muhutatu. Nyasha, ishanu, nomwe, kupedziswa, sezvakaita nyika. Mwari vanokwaniswa muna Baba, Mwanakomana, Mweya Mutsvene. Ndiko kukwaniswa kweumwari. Zvose ndiMwari mumwe chete mukuratidzwa kutatu kweutatu, utatu hwehofisi imwe chete, kana kuti mahofisi matatu muhumwari humwe chete. Zvino, panewo zvitatu mukukwaniswa zvematanho enyasha kuchechi: kururamiswa, kucheneswa, rubhabhatidzo rwoMweya Mutsvene. Izvi ndizvo zvinova kuberekwa patsva. Sekuberekwa kwepanyama kunofananidzirwa nazvo. Zvinova mudzimai ari kupona mwana, chinhu chokutanga chinobuda imvura, ropa, kozouya upenyu. Bhaibheri rakati muna Johani wekutanga 5:7 kana 7:5, ndinotenda ndizvo, yakati pane vatatu vanopupura kudenga: Baba, Shoko, aive Mwanakomana neMweya Mutsvene. Vatatu ava chinhu chimwe chete. Pane zvitatu zvinopupura munyika: Shoko, mvura, ropa neMweya. Mvura, ropa neMweya. Zvitatu izvi zvinowirirana muchinhu chimwe chete. Zvino Baba, Mwanakomana neMweya Mutsvene mumwe. Haugone kuve neBaba usina Mwanakomana. Haugone kuve neMwanakomana usina Mweya Mutsvene. Asi unogona kururamiswa usina kucheneswa. Unogona kucheneswa usina kuzadzwa neMweya Mutsvene. Takazviratidza izvozvo maererano nemasikirwo ezvinhu. Zvino, uye vazhinji venyu zvichida, ndinogona kunge ndisinganzwisisike kwamuri. Uye ini handina kudzidza. Ndine chokwadi chokuti makatozvinzwisisa nechekare. Asi ndinodzidzisa nemifananidzo sezvepanyama zvinofananidzira zvepamweya. Zvino tinoona kuti mune zvitatu mukukwaniswa. Mwari vanokwaniswa muhutatu. Zvino, uye ndizvo zvaive mukukwaniswa kwembeu yaAbrahama, kwaive Ishmaeri, Isaka, Jesu. Ishmaeri achibva kumurandakadzi, Isaka achibva kumudzimai akasununguka. Uye vose vari vaviri kubudikidza nekusangana kwemurume nemudzimai. Asi Kristu Jesu ndokuuya achibva kune mhandara, pasina kusangana kwemurume nemudzimai. Pano mbeu imwe chete, mbeu imwe chete, kwete mbeu dzakawanda, asi mbeu imwe chete. Ava vamwe vaive vasiri mbeu yaAbrahama, nokuti mbeu yaAbrahama yaive mbeu yokutenda kwake yaitaurwa nezvayo naMwari, kwete mbeu yake yepanyama. Nokuti fure kukunge Sara afa, Abrahama akaroora mumwe mudzimai akabara vanakomana vanomwe tisingaverenge vasikana. Saka hadzingambove mbeu dzaAbrahama. Yaive mbeu yaAbrahama imwe chete, uye ndiyo yaive mbeu yekutenda yaAbrahama. Yainongedzera kumbeu yeumambo yaifanirwa kuuya kubudikidza nokutenda kwaAbrahama, kwete upenyu hwaAbrahama hwepanyama, asi upenyu hwaAbrahama hwepamweya, uyo akatora zvose zvaipesana neshoko raMwari akazvidana sekunge zvakanga zvisipo. Akatenda Mwari zvichipesana netariro, akatenda mutariro. Ndiyo mbeu yemazviro kwazvo yatiri kutaura nezvayo. Pano tinoratidzwa mufananidzo. Mbeu yakatanga, mbeu yevimbiso, yakatanga mukupokanwa zvishoma. Kupokanwa kwevimbiso yepamavambo. Munoona kuti zvinotanga sei zvakaderera mukupokanwa kwevimbiso yepamavambo. Mwari vakavimbisa Abrahama kubudikidza naSara kuve nemwana uyu. Asi chitarisai zvino, mbeu yekutanga yaAbrahama nemurandakadzi yakauya naSara achipokana achiti izvi hazvaizoitika, nokuti aive achembera uye adarika zera rekubereka. Zvino ndiko kutanga kunoita chechi. Ndiyo matangiro ainogara ichiita. Unotanga uchibva pasi, hautange uchibva kumusoro. Munhu ari kuedza kukwira manera oedza kutanga nokusvika kumusoro, anotyora mutsipa wake. Unofanira kutanga zvino wovaka uchikwira kusvika ikoko. Uye pano tinoona mavambo evimbiso yaMwari ichiratidzwa budikidza neurongwa hwaMwari hwakapokanwa zvishoma hukavhiringidzwa. Ndiyo nzira imwe chete chivi chakatanga mubindu reEden. Ndiyo matangiri akaita rufu kubudikidza nechivi. ndeapo shoko rimwe chete ramwari rakatsveyamiswa kana kuti harina kutendwa. Haukwanisa kupokana kana kuisa shoko ramwari rimwe chete pasiripo. Izvanzi naJehovha, nokuti shoko rayo rose rinova saizvozvo. Zvino hepano Sara, kunyange kune uyo vimbiso, Sara ari mudzimai unove mufananidzo wechechi, akave nokupokana urongwa hwepakutanga hweshoko ramwari rakavimbiswa. Zvino ndokuti, iwe Abrahama, murume wangu, tora musikana akanaka uyu, worarama naye, zvino wova murume wake. Zvino Mwari vachapa mbeu yevimbiso iyi kubudikidza naye, uye ini ndichatora mwana wacho. Munoona, kungonyenyeredza chinhu chiduku chimwe chete zvakabva zvashandura urongwa hwose. Naizvozvo tinofanira kutora shoko rese ramwari sezvanzi naJehovha. Shoko rese ramwari nderechokwadi. Pano mbeu inotanga ipapo muvimbiso ichipokanwa zvishoma. Isaka ari mbeu yemudzimai akasununguka uye akavimbiswa, akazvara sezvaiedza kutsanangurwa pano naPauro muna vaGaratiya. Akazvara mbeu yakavimbiswa yepanyama. Uye anoenderera mberi achitaura pano kuti vana vemurandakadzi havangadyi nhaka pamwe chete nevana vemudzimai akasununguka, nokuti ndeve mhando mbiri dzakasiyana. Uye ichocho ichokwadi, asingatendi haangadyi nhaka pamwe chete neanotenda. Hazvikwanisike zvachose, ndipo pane dambudziko nhasi. Haukwanisi kuita kuti huku yesangano itende pamwe chete nechapungu. Haungatongokwanisi kuzviita. Ndipo panouya dambudziko. Unofanirwa kutenda shoko rese ramwari. Unongo hamusi vadyi pamwe chete kana kuti haunga ungazobatana navo. Haukwanise kuzviita. Unofanirwa kuve chapungu kana kuti huku. Hayaigona kuve mudyi wenhaka pamwe chete naIshimaeri, mbeu yemurandakadzi weku nokuda kwekupokana. Sara akapokana shoko ramwari kuti Mwari vaikwanisa kurichengeta. Cherechedzai, Abrahama, muri kuona zvandiri kuvakira pazviri kuitira musi wesvondo mangwanani. Abrahama hahana kuipokana. Sara ndiye akaipokana. Ndiye wacho akange asiri Adama akapokana, aive Eva akapokana. Saka ipapo chawana zvakawanda pamusoro paizvozvo patichazvisimudzira musi wesvondo mangwanani. Kana wepamweya haagone wepanyama kuve mudyi wenhaka newepamweya. Hazvikwanisikewo kuti vana vaIshimaeri vadye nhaka nevana vaIsaka. Uyewozve hapana wepanyama angave mudyi wenhaka pamwe chete newepamweya. Chechi yepanyama, chechi yepamweya. Pane chechi yepanyama iyo inofananidzirwa pano nemadzimai aya, uye pane chechi yepamweyawo zvakare. Saka chechi yepanyama nechechi yepamweya hadzikwanise kuva vadyi venhaka pamwe chete. Dzitori nguva mbiri dzakasiyana dzakapatsanuka. Vanhu vaviri vakasiyana vakapatsanuka vari pasi pesungano mbiri dzakapatsanuka. Ndosaka kubvutwa kwakasiyana, uye kuchangove kuri kwembeu yaAbrahama yeumambo. Hakukwanise kuuya nembeu yepanyama iri munyama yechechi. Ichafanirwa kunge iri mbeu yeumambo yeshoko ramwari kuburikidza naAbrahama, mbeu yeumambo. Ndosaka kubvutwa kuchifanira kutanga, nokuti rangarirai, isu tiri vapenyu uye takasara. Hatingadzivisi kumisa avo vavete, nokuti hwamanda yaMwari icharira. Vakafa muna Kristu vachamuka kutanga. Isu tiri vapenyu takasara tichabatana pamwe chete navo pamwe chete uye tosangana naIshe mudenga. Cherechedzai, vezvekare zvakanyorwa, zvino vamwe vose vakafa havana kuzorarama kwechiuru chemakore. Naizvozvo ipapo havazove vadyi venhaka pamwe chete, havazove mukubvutwa pamwe chete. Zviro kwazvo pane chechi yepanyama nechechi yepamweya. Chechi yepanyama, chechi yepamweya. Zvino munoona pano hapana, hakuna kutongwa kune mbeu yeumambo yepamweya yakatemerwa yaAbrahama. Nokuti vakatemerwa kuupenyu husingaperi vakagamuchira chipiriso chakapuwa naMwari. Zvino chipiriso ichocho chaive Kristu, shoko. Zvino naizvozvo hapasisina kupomerwa zvino, mutsvene Johani 5:24, kana muchida gwaro racho. Naizvozvo hapasisina kupomerwa zvino kune avo vari muna Kristu Jesu, vaRoma 8:1, vasingafambe munyama asi mumweya, muna vaRoma 5:24. Uyo anonzwa shoko rangu, shoko iroro apo, nere kuti, kunzwisisa, chidakwa chipi hacho, ichero, jime zose, zvinogona kurinzwa zvofamba zvichienda. Asi uyo anonzwa shoko rangu, anonzwisisa shoko rangu, nekutenda mune uyo, wakandituma, ane upenyu husingaperi. Uye, haachazouya mukutongwa, asi abva murufu, achienda muhupenyu, hongu changamire. Kune uyo akanzwisisa chakavanzika chikuru chaMwari ichi. Anonzwisisa kuti Mwari vaive vari muna Kristu vachizviyananisa kunyika. Uye kuti iye naBaba vaive mumwe. Uye kuti zvakavanzika zvikuru zvekuzadzikiswa kwaMwari achitora uye achizviunza pachake achiratidzwa muzera revanhu uye nemudzinza revanhu uye nemuboka revanhu kuita kuti shoko rake rive rinoratidzwa muzuva iro mukubuda kwezuva kumabvazuva uye nokuita chinhu chimwe chete ichocho apo zuva parinenge rodoka kumadokero achiita kuti azviratidze muchechi inova mwenga shoko rakaratidzwa maona richadaro zvikare uyo anonzwisisa kunova kuziva izvo zvakazarurwa kwaari naiye akandituma ane upenyu husingaperi uye haazouye mukutongwa asi abva murufu achienda muupenyu mbeu yepanyama yaingove bedzi chinotakura yomweya mbeu segunde muchekechera nechikwande takambopfuura nemazviri kumashure pane imwe mharidzo asi ndinoda kumbofanzviratidza zvishoma mazviri kana kudzokera kwazviri zvekare kweminiti imwe chete bedzi zvino pano pane zvinhano zvitatu zvembeu zvinotiratidza mufananidzo wechokwadi zvinhano zvitatu zvembeu yepanyama munyika sekuti mbeu inodyarwa yobuditsa gunde riduku inobuda mairi tevere muchekechera koitawo mukume unorembera pauri zvino kwozoitawo chikwande zvino kwozoita mbeu zvekare tarisai zvinhano izvi zvemufananidzo uyu wakakwana pano uye kuti zvinoshanda sei chaizvo mumufananidzo nokuti Mwari ndiye muvambi wezvisikwa zvese naizvozvo zvisikwa hazvigone kukundika saMwari asingagone kukundika nokuti ndiye wacho akaisa chinhu ichi mumamiriro acho kuti isu tichitarise uye tigoona tarirai Hagari gunde aive ari mavambo ekutanga embeu ichibuda zvino rakanga risingaratidzike zvaro sembeu raive gunde nokuti iye aive murandakadzi asiri muvimbiso zvachose asina kana chokuita neshoko aingove mutakuri bedzi wembeu cherechedzai Sara uchekechera waive uine mukume rudzi ruya rwechijudha rwakabva paari kubva ndokuuya kubva muna Sara ndokuunza Isaka kubudikidza nomuna Isaka ndokuunza Jakobho Jakobho akaunza madzitateguru uye kubudikidza nemadzitateguru kwakabuda rudzi Maria kutenda kwemhandara kwakaburitsa mbeu shoko yechokwadi yepamweya yakaitwa nyama maona madzimai matatu nomadzimai matatu mbeu iyi mayakatakurwa namo mumwe wavo waitove upombwe pasi pebarika wechipiri aiva mudzimai akasununguka uye wechitatu akanga asina zvekusangana kwemurume nemudzimai zvachose asi nokutenda akatenda shoko raMwari Hagari, Sara, vose vaviri, Sara naHagari, kwaive kusangana kwemurume nemudzimai. Asi Maria, aive mhandara, kubudikidza nesimba reshoko raMwari, rakavimbiswa, ndizvozvo chaizvo. Gunde, Hagari, madzimai maviri, vakapokana vimbiso. Asi tarisai, zvazvakaburitsa, apo Hagari mudzimai wechipiri, waAbrahama, aingove murongo, asi akabereka murume asi aive mhando yakadini yemurume bhaibheri rakati aive murume mupengo airarama neuta hwake uye hapana munhu aimukunda akange asingapingudzike asingashandurike asingavandudzike haaikwanisa kupingudzika aive murume mupengo nokuti aive ari wekupesana neshoko raMwari uye chinhu chose chinopesana muparidzi upi zvake nhengo ipi zvayo chechi ipi zvayo inopesana neshoko raMwari ichaburitsa boka remipengo remhombwe rekuHollywood yemunyika uye harigone kugara neshoko risina kusvibiswa nokuti harina kana kumbobatanidzwa zvokuve muvimbiso kwete Sara mudzimai wechokwadi wevimbiso achiva muchekechera akabereka murume kwaye zvakazotevera zvikabereka rudzi rwakavimbiswa vaishumira Mwari. Asi Maria haasina kusangana kwemurume nemudzimai zvachose, asi akatenda shoko rakavimbiswa paaive ari mhandara asingazive murume. Zvino mutumwa weJehovha wakasangana naye ndokuti, "Mira Maria, wakaropafadzwa iwe pakati pemadzimai nokuti Mwari anewe." Zvino iye akati, "Ko zvinhu izvi zvichaitika sei?" Iye mudzimai akadaro, "Ndirozi ndokuti Mweya Mutsvene uchauya pamusoro pako." Zvakanga zvisati zvamboitika mumazera ose, asi Maria akatenda Mwari uye akati, "Tarirai, ndiri mushandiri kadzi waJehovha." Akatenda shoko. Ko, aizova naye sei? Akaziva kuti Hagari akave nemwana nokuda kwechishuwo chekusangana kwemurume nemudzimai naAbrahama, uye Sara akave nemwana nekuda kwechishuwo chekusangana kwemurume nemudzimai naAbrahama. Vana vevimbiso, murandakadzi nemudzimai akasununguka. Asi hepano ari kukumbirwa kuti atende ndiko kuwedzera pane kutenda kwaiva kuri muna Abrahama, uyo akatenda zvisingagoneke. Chero bedzi Mwari vangoti ndizvozvo, ndizvo zvinoita kuti zvive zvakanaka. Akatenda Mwari, hahana kumbobvunza. Akati, "Tarirai, ndiri mushandirikadzi waJehovha. Hazvinei nokuti ndichatakura utsoropodzwa hwakadii kubva kunyika. Ngazvive kwandiri sekureva kweshoko renyu." Apo ndipo pakauya mbeu yemazviro kwazvo. Sara haikwanisa kuzviita nokuti kwaive kusangana kwemurume nemudzimai ndizvozvo chaizvo. Uye kunyangwe Sara haikwanisa nokuti kwaive kusangana kwemurume nemudzimai, kunyangwe chechi haikwanise pasi pemasangano. Zvinotora kutenda kuri mhandara mushoko raMwari kuti vimbiso iitike igobereka vana. Zvemasangano hazvimbova zvakaunza chechi yakaberekwa patsva. Harikwanise kuzviita, richabereka chimwe chinhu chinongotsiva. Richaunza chinhu chimwe chinhu chinoitevedzera, chimwe chinhu chinoedza kuvesa iyo. Asi chechi yaMwari yechokwadi yakaberekwa patsva inotenda shoko raMwari pamberi pechero chii zvacho zvisinei kuti chimbori chii. Nokuti haina kusvibiswa nekuda kwekubudikidza nevimbiso yaMwari, zvinhu izvi zvinovepo. Maria uyo wechokwadi akati nokuda kwekunze kwekusangana kwemurume nemudzimai akati, "Ngazvive kwandiri sekureva kweshoko renyu. Tarira, ndiri mushandirikadzi wenyu." Zvino ndokubva abereka. Ko, akaberekei? Kwete munhu aive mupengo, kwete rudzi, asi akabereka shoko. Mwari pachavo vachiratidzwa munyama. Amen. Beu yaMwari yechokwadi yakaratidza vimbiso yose yakaitwa naMwari muBhaibheri. Pasina iye hapana munhu anogona kurarama asinaye. Mudzimai aive mbeu yechokwadi, aive akapfuurira mu, aive chikwande chakabereka tsanga. Zvino vamwe vaviri ava aive vatakuri veupenyu bedzi sembeu yepanyama. Maria, zvinorangarirai, ndati vamwe vaviri ava, zvino Maria musamuite Mwari sezvaanoedza kuitwa nevamwe vanhu. Akange asiri Mwari, kwete changamiri, aingove mutakuri wembeu chete sezvanga zvakangoitawo vamwe vese. Asi sezvakaita kutenda mushoko kunounza zvakawedzerwa kumufananidzo wechokwadi, sekuibva kunoita chibage kana kuti gorosi rinobuda gunde. Zvino kubva pabuda mukume, zvino kubva pabuda chikwande. Asi ukafunga chikwande ichocho kana ukasatarisa zvakanaka, chinozongoratidzika chaizvo segorosi racho chairo. Asi kana chikwande chavhurwa, gorosi rechokwadi riri mukati, ichi chingori chinotakura zvekare. Saka munoona Maria kwete kubudikidza nekusangana kwemurume nemudzimai, asi kubudikidza nekutenda. Chimwe chinhu chakafanana nayo, Maria akanga asiri mbeu yacho. Maria aive mutakuri wembeu yacho, aive mbeu yechokwadi yekutenda. Nokuti shoko raMwari nderekutenda uko kwaakapa kuna Abrahama, uye kutenda kwega ndiko kunokwanisa kuburitsa izvo Mwari vakati vaizoita. Kutenda mushoko ravo, cherechedzai kuti airatidzika zvakanyanya sei sechinhu chacho chemazviro kwazvo. Maria aive akadaro, asi sechikwande. Chikwande chinoputira mbeu machiri, choichengetedza, choirera kusvikira yazomira yoga yaibva. Ndizvozvo zera iri rechitatu rePentekosti chakaibva chakatakura tsanga iyi kusvikira yava nguva yekuvhura chikwande. Maria ari amai vaKristu angori chinorindira akange asiri weropa raMaria, akange asiri weropa remuJudha, akange asiri weropa remuHedheni, aive ari weropa raMwari. Mwari vakasika ropa iri, hazvaikwanisika kuti kuve kusangana kwemurume nemudzimai, aive asiri muJudha kana muHedheni. Mwana haana kachidimbuka diki zvako cheropa raamai. Ropa rinobva kuna baba. Tinoziva kuti chizenga cheropa chiri mumurume sehuku. Inogona kukandira zai, cheshe inogona kuzviita. Asi kana isina kusangana neshiri hono, jongwe, haifi yakachochonya, haribereki, kunyangwe richiratidzika sezai chairo rinobereka. Unhu hwaro hwese huri pariri hunoratidzika zvakafanana, asi harina upenyu mariri. Ndizvo zvakafanana nevanhu vanopupura Kristu. Vazhinji vavo vanoratidzika semaKristu, voedza kuita semaKristu, asi unofanirwa kuve uina Kristu mukati mako, rinova shoko riri kuratidzwa, kana kuti harizosvika pakuibva kuva muKristu chaiye anotenda Bhaibheri. Rinozogara riri chimwe chinhu chesangano. Harigone kurarama nokuti hamuna upenyu mariri kuti rirarame. Zai harigone kuchochonya, rinoora riri mumudendere kana isina kusangana neshiri hono. Sezvakangoita nhengo dzechechi, unogona kuvabhabhadzira, wovashevedza, wovaita madhikoni nezvimwe zvose, asi vacha kuri dendere rizere nemazai akaora kunze kwekunge vakasangana nemukono. Ndizvozvo chaizvo chinotakura chikwande chakairera. Ndizvozvo chaizvo zvino iyo kureva kuti mbeu pachayo inofanira kusiya chikwande, kana kuti chikwande chinofanira kusiya mbeu, kuitira kuti mbeu ipinde murupo hwemwanakomana kuti inge ichiibva. Zvose zviri mumufananidzo tinoona. Onai pano zvino kuti iri pedyo zvakadini chechi yemazuva ano ekupedzisira inosvika pakuratidzika sembeu pachayo. Tarisai kuti sangano iri rePentecost rakasimuka mumazuva okupedzisira, uye tichazvitsanangura panguva pfupi iri kutevera. Munoona kuti vanosvika pedyo sei pakuratidzika chaizvo sembeu. Kana chikwande chichinge chabuda kubva mutsanga yegorosi, kana kuti tsuri yegorosi, mushure mokunge ukume wadonhera imomo muchinhano chechipiri, zvoburitsa chinhano chechitatu, chinove chikwande. Uye kuti izvozvo zvaka, kana usiri munhu anonyatsoongorora nepedyo, hauzombokwanisi kuzviona. Asi kuti tsanga yegorosi iri mukati imomo, kana katsanga kaduku kekutanga aka kabuda, kanoratidzika setsanga. Asi gara pasi ukavhura uye unozoona kuti hamuna tsanga zvachose, chingori chikwande chinotakura tsanga. Zvino tsanga inobuda kubva machiri. Asi rangarirai, hapasisina chimwe shure kwechikwande ichocho. Rangarirai, pakange kusisina imwe mbeu zvekare yakavimbiswa kubudikidza nemudzimai kupi zvako shure kwaMaria. Uye hakusisina masangano akavimbiswa shure kwePentecost. Vave kubvutswa uye nemwenga uchibuda kubva imomo. Mbeu, shoko, raratidzwa zvekare. Cherechedzai, muri kuona kuti zvinoratidzika zviri pedyo zvakadini. Mateo akati, mutsvene Mateo 24:24, akataura kuti mweya miviri mumazuva ekupedzisira, mweya wechechi wevanhu vechechi nemweya wemwenga wevanhu vemumwenga, ichange iri pedyo zvakanyanya zvokuti zvaizonyengera vasanangurwa dai zvaigonika. Ndiko kuve pedyo kwacho. Tarisai kuti yakauya sei kubudikidza nemugunde. Zvinocherechedzai, chafananidzira chimwe chinhu pano. Luther muzera rekereke pakuunza mwenga mbeu waive mweya mumwe chete, kangori katsanga kamwe kaduku kembeu. Luther paakamira ari paaive kururamiswa nokutenda, aive mufananidzo chaiwo waHagari. Gunde, cherechedzai, Wesley aive mufananidzo waSara Philadelphia, zera rerudo. Rakaunza muchekechera kuti muzera raWesley maive nemamishinari akawanda kupinda rimwe zera ripi zvaro ratakambova naro. Zera guru remamishinari remunguva yaJohn Wesley. Asi Pentecost yaimiririra Maria. Maria danho rekupedzisira rayo. Zvino aive asiri mbeu. Asi upenyu hwembeu waive maari. Asi yaive isati yaibva ipapo. Ndiri kunzwa manyukunyuku ekunamata. Akawana, Maria akawana mbeu yaive isati yaibva ipapo. Yakanga iripo, asi yakanga isati yaibva. Ndizvo zvimwe chetezvo nezera redu rePentecost ratiri kurarama mariri. Kunofanirwa kuuya iro shoko raMwari riri mukati, risiri resangano, riri kunze kwezviyero zvesangano iroro. Luther akaenda muchikwande neshoko rake rekutanga. Vakarurama vachararama nokutenda. Wesley aive nemashoko maviri. kucheneswa, basa richipiri rechokwadi renyasha, Pentecost, yaive neshoko rechitatu, kudzoreredzwa kwezvipo, asi mbeu, muhuzano, inofanirwa kuchibuda. Munoona kuti vakaita sangano sei pashoko rimwe chete uye nerimwe shoko. Asi panofanira kuva nechimwe chinhu chisingagoni kuzoitwa sangano. Ndihwo huzaro hweupenyu huri imomo hunofanira kuzvibereka zvekare mumwenga. Hakungagoni kuzove nemamwezve mazera echechi zvekare shure kweiri. Tasvika kumagumo, hama nehanzvadzi. Tave pano, tasvika, tinopa kutenda kuna Mwari. Amen. Zvino, tinoona zvinhu izvi zvingori zvechokwadi sezvazvinogona kuve. Zvakadaro, tinocherechedza zvino kana iye ari muchekechera, kana Wesley ari muchekechera, Pentecost saizvozvo iri chikwande, rinova danho rinotevera rekuuya kwetsanga. Asi hama hanzvadzi, gunde harisi tsanga, kana muchekechera zvekare hausi tsanga, kana chikwande zvekare hachisi tsanga. Kunyangwe nguva yega yega yainokura inoratidzika zvakanyanya setsanga. Gunde hariratidzike setsanga. Zvino chii chinobuda? Muchekechera kapfundo kaduku kanoratidzika zviri nani setsanga. Pane zvingaitwa netsuri? Chii chinozouya chichitevera? Chikwande chinochengeta tsanga, chinokudza tsanga. Zvinotarisai shure kuno kuvimbiso yakaitwa naMwari kuna Abrahama. Yembeu yako achitaura pamweya, chero ana hake wedu anozviziva izvozvo. Aitaura pamusoro paKristu, kwete Isaka, kuburikidza nembeu yake yekutenda. Cherechedzai, wekutanga haive kuburikidza nemurandakadzi. Hazvairatidzika sevimbiso. Mwari havakadzore shoko ravo nokuda kwaani zvake. Mwari vakataura nezvenzira yayaizouya nayo, uye ndiyo nzira yaichauya nayo. Asi Sara haari mumiririri wechechi, mufananidzo wechechi. Iyo iye akaona ipapo kuti akati, zvakanaka, ndinotenda kuti izvi zvanyanya kushamisa. Handitongogoni kutenda mazviri. Saka iwe chienda unotora Hagari womuita mudzimai. Munoona ipapo, gunde iroro harina kuratidzika sevimbiso zvachose. Asi apo Sara akauya, zvino zvakaratidzika zvakanaka. Zvinoratidzika zvakanyanya sevimbiso ipapo. Asi zvakadaro yakanga isiri vimbiso yechokwadi. Nokuti Israeri muna Isaka yakakundika ikaramba mbeu yechokwadi payakauya. Hareruya! Musaite manyawi, musamhanye. Izvozvo hazvikukuvadzei. Ndokuramba mbeu, ndokumuroverera, uye ndokumurembedza pamuchinjikwa, sezvakataurwa naPauro pano. Ko, haina herembe mbeu yemudzimai akasununguka, kana kuti yemurandakadzi kutambudza mbeu yemudzimai akasununguka? Uye ndizvo zvinoitwawo nembeu yesangano inotambudza tsanga yechokwadi. Zvinofanirwa kugara zvakadaro. Hadzizozvinhaka pamwe chete, hadziwadzani pamwe chete. Ivimbiso mbiri dzakatosiyana kwazvo, nguva mbiri dzakasiyana, vanhu vaviri vakasiyana zvachose. Imwe mwenga, imwe yacho ichechi. Hapana chekuenzanisa zvachose navo. Asi zvakadaro, havasi mbeu yakavimbiswa kuti yaizouya. Kunyangwe Sara haasi, kunyangwe na uye kunyangwe Hagari wakanga asiri iye, kana Sara akanga asiri, kana Maria akanga asiri mbeu. Maria akanga asiri mbeu, aive mutakuri wembeu. Asi akanga ariritira ndokuiburitsa kubva muchibereko chake. Zvakangoitawo chikwande chakaburitsa mbeu chaiyo kubva muchibereko macho. Asi chikwande hachisi mbeu. Chinongo chiri pedyo kwazvo nembeu. Chakanyatsoputira mbeu shure uko mugunde. Upenyu hunenge hwakapararira nemugunde rose, uye kana hwasvika pamukume hunenge hwaungana zasi nechepedyo. Asi kana hwasvika pachikwande hunenge hwava zasi imomo sembeu, uye hwoumbwa zvakangoda kuita sembeu. Jesu akatiudza zvichange zviri muzuva rokupedzisira zvichava pedyo kwazvo, zvokuti zvaizonyengera vasanangurwa kana zvaibvira. Asi zvadaro, mbeu inobva yabuda kubva ipapo, uye chikwande, upenyu hunobuda kubva muchikwande. Uye chikwande ndicho chinotakura, uye ndizvo chaizvo zvanga zviri masangano edu chinotakura. Luther, Wesley, maPentecost, uye zvino yave nguva yekuti mbeu ichiuya. Cherechedzai, Cherechedzai ingo. Akange asiri mbeu. Maria akange asiri. Vaingo vechikwande, mucheka chera, negunde vatakuri. Nechimwe chikamu cheshoko. Kwete shoko rose, Luther haive nekururamiswa. Wesley haive nekucheneswa. MaPentecost haive nekudzoreredzwa kwezvipo. Asi shoko parakauya, zvino vaigona kuzviita izvozvo kuti kururamiswa. Vaiponesa munhu. Munozvitenda here izvozvo? Chokwadi. Chaive mutakuri weshoko. Zvimwe chetezvo sekutenda kwandinoita kuti gunde chikamu chegorosi. Chokwadi ndizvo zvariri. Asi ringori chinotakura harizi upenyu. Zvino ipapo vanouya kucheneswa vangani vanotenda mukucheneswa. Munotenda Bhaibheri munofanira kudaro. Chokwadi. Saka zvakadaro handizvo zvakangowedzerwa zvishoma sokunge mamwe zvemashoko maviri. Asi ipapo ndokuuya Pentecost kudzoreredzwa kwezvipo kutaura nendimi. Vanokuti umboo hwekutanga hwemweya mutsvene kutaura nendimi. Ipapo vanoti ndiwo umboo hwekutanga hwakabereka chii? Chikwande. Asi vakaita sangano. Asi kukasvika pakuti ini nababa vangu tiri mumwe nezvimwe zvinhu izvi, ipapo chikwande chinobva chabvisa pairi. Asi chechi mwenga chaiwo wechokwadi unobereka shoko ramwari rose rakakwana muuzaro hwaro nemusimba raro, nokuti iye ndiye mumwe chete zuro nhasi nokusingaperi. Cherechedzai. Muzvibereko zvaMaria maiva nembeu, asi mbeu payakaberekwa yakati ndauya kuzoita kuda kweuyo akandituma. Ini nababa vangu tiri mumwe, kana ndikasaita mabasa avo musanditende. Heyoka iyo mbeu, ndiani wenyu angandipomera nokuda kwekusatenda? Izvo zvakavimbiswa neBhaibheri kuti ndichazviita. Ndakazviita. Mwari akazvisimbisa kubudikidza nemandiri akataura kudaro. Ndiani angandiudze iye zvino? Maona, asi mbeu muna Maria chikwande chaive pedyo nekuve iyo, asi chakange chisiri iyo, yaive ichiri muchibereko. Cherechedzai. Uye muzera rePentecost kubudikidza nemuzera raLuther, kubudikidza nemuzera raWesley, chakanga chiri chinhu chimwe chete nemuzera rino rePentecost. Zvino cherechedzai. Asi pakuzarurwa kwezvisimbiso zvinomwe zvakazarurwa 10, shoko rakazara riri kuberekwa kusvika pakuratidzwa zvekare, uye rakasimbiswa nemweya waMwari. Musimba rakazara sezvaraive paakanga ari pano panyika. Ndokuratidzwa nenzira imwe cheteyo richiita zvinhu zvimwe chetezvo zvaraiita parakanga riri panyika. Amen. VaHebheru 13:8 yakati Jesu Kristu ndiye mumwe chete zuro nhasi nokusingaperi. Muna mutsvene Ruka 17:30 Jesu akati mumazuva ekupedzisira sezvazvaiva mumazuva eSodhoma, apo mwanakomana wemunhu achange achizvizarura zvekare, zvichange zviri zvimwe chete. Nyika iri muchinhano cheSodhoma, uye chechi yakapinda muSodhoma pamwe nayo saRoti nemudzimai wake. Uye ndinoti pane chechi yakasanangurwa pane imwe nzvimbo munyika ino iri kubuda ichitsaurwa kubva pane zvinhu izvozvo. Uye kuratidzwa kwaMwari kwakakwezva meso ayo. Tiri pamazuva ekupedzisira. Chikwande chakapa simba racho mumbeu. Chakabva chazopera. Chaive chikwande chakanaka, asi chakazadzisa nguva yacho. Munoona, ndimwenga shoko wechikomba shoko, mbeu yepanyama yaAbrahama, yaIsaka naJakobho, uye kana kuti mbeu yepanyama waro yaIshimaeri, mbeu yepanyama yaIsaka nezvakadaro. Yaifanira kuenda muvhu kuitira kuti iburitse imwe iyi, iburitse Jesu. Uye ndizvo zvakaita dzimwe dzose. Mbeu dzinofanira kuoma. Ndinoreva zvikwande zvinofanira kuoma, ukume unofanira kuoma, uye zvinhu zvose zvinofa kuitira kuti mbeu izvibereke. Ndizvo zvakanga zviri muzera roga roga. Masangano aive ari vatakuri nechikamu charo, chikamu chaive shoko, nokuti raive rakavanzwa kune vavandudzi vakachenjera, kana kuti rakavharwa kubva kwavari kusvikira pazera rezvapungu rasvika. Bhaibheri rakadaro, ongu changamiri, nokuti takazvivimbiswa izvozvo muna Maraki 4. Ndizvozvo chaizvo takadaro. Akarivanza kubva kumeso evakachenjera nevakangwara, sikungopfuura kwatakaita nemubhuku rezvakazarurwa. Tinoona kuti vose vatumwa vatatu ezvisikwa zvakaenda mberi, chimwe nechimwe chaienderana naLuther zvakanaka, chimwe nechimwe chaigara nechimwe zvakanaka, inova nzombe nemhuka dzakasiyana dzemuBhaibheri. Vakaenda mukururamiswa, mukucheneswa, kunyange nokupinda mumaPendekosti. Asi chechina chaive chapungu. ndizvo zvichaizvo uye kubudikidza nemuzera iroro mwari vakaisimudza saka inofanira kuuya nemuzera iroro kuti ive yechokwadi hongu changamiri vimbiso yechapungu ichizadzikiswa yamaraki 4 jesu akanga asiri wamariya asi akauya nemuna mariya seupenyu nemuchikwande zvino vazhinji venyu hama dzechikatorike dzakanaka pano kana hanzvadzi manheru ano zvimwe munofunga kuti mariya aive amai vamwari sezvamunotaura kuti aive ko aizova sei amai vamwari uye mwari hahana kumbova nemavambo uye kana magumo maona ndianiko aive baba vamwari zvino kana iye aiva amai maona aive museki wake uye mudzimai akange asiri musiki wake iye akazvisika pachake muchibereko chamariya kwete chisikwa chemudzimai akange ari iye akazvisika pachake akange asiri wemudzimai asi mudzimai aive wake izvozvo chaizvo bhaibheri rinotidzidzisa kuti zvinhu zvose zvakagadzirwa naye munoona uye hapana chakagadzirwa chisina kugadzirwa naye saka iye aizova ko aizove naamai sei apo aive ari mwari pachake zvino tinoona pano chizaruro chechokwadi chemufananidzo wechokwadi pane madzimai matatu vatakuri vembeu yepanyama kusvikira yaibva kuva jesu zvokuti ishmaeri haaikwanisa kuva iye nokuti akaberekwa chaizvo izvo mune zvatinogona kufunga nhasi kunze kwemuchato nokuti aive mwanakomana wemurandakadzi zvino kwakazouya akada kufanana naye kufanana najesu uyo akabuda ari isaka asi zvakangodaro akanga asiri iye nokuti akaberekwa nenzira yekusangana kwemurume nemudzimai pakati pasara naabhurahama asi zvadaro kwakazouya mariya nekuberekwa nemhandara kwakaunza jesu kristu ndizvozvo chaizvo mwari shoko rakaitwa nyama zvinotarisai pakanga pane madzimai matatu pane madzimai matatu anofananidzirwa pano machechi madzimai vagara vari anofananidzira machechi zvichireva mazera matatu emasangano vatakuri vanofanirawo kufa hamwe nekuoma sezvinoitwawo nechikwandi nezvimwe zvakadaro kuti zvigopa mukana kumbeu mbeu haikwanise kuita zvakanaka haikwanise kuibva waro kusvikira chikwande gunde nemashizha zvose zvaoma ndizvozvo chaizvo inosveta upenyu hwese huri mazviri hwobuda amen zvose zvayaive iri ndizvo izvo nezvakawedzerwa havakwanise kuzviita zvino yave nguva yembeu kana kuti nguva yemwenga zvikwande zvakafa zvikwande zvakaoma nguva yeshoko riri mhandara risina kumbobatwa imhandara rangarirai nguva yeshoko riri mhandara haiwairisa mumaoko esangano chokwadi haraizova mhandara raizova rakabatwa-batwa nevanhu nguva yawaizosvika kwariri asi chechi yamwari haina kubatwa nesangano hareruya ishoko ramwari rakaberekwa nemhandara rakaratidzwa jesu kristu mumwe chete zuro nhasi nokusingaperi hareruya kuti ndinoshamisa zvakadini ndinorida ndinoritenda ndinoziva kuti iro ichokwadi harizombobatwi pachange pasina kubata-bata kwemunhu wemasangano akuberekwa nemhandara kwemwenga kwete changamire ano anorayirwa namwari kuti abude kubva mune zvakadaro musabata zvinhu zvavo zvisina kuchena mubva mava magora zvinongondirangaridza pandanga ndichibva kuphoenix rimwe zuva ndichiuya kutucson ndichibva kumusangano mweya wamwari wakaita kuti nditarise pane chimwe chinhu apo ini nemudzimai tainge tiri kuenda hedu tichitaura uye vana vaive vakakotsira kumashure kwemotokari nguva yanga yopera ndakakwezhwa kune rukodzi zvino ndakatarisa rukodzi uru kwekanguvana ndokurunzvera irwo mufananidzo chaiwo wechechi nhasi zvino rukodzi sekuziva kwatinoita tose rwakarasikirwa nezvarwaizivikanwa nazvo zvemasikirwo arwo epamavambo ndizvozvo chaizvo imwe nguva rwaive rwakafanana nechapungu mukoma warwo mukuru ndo zvaive rukodzi asi zvino haruchabhururuki muchadenga zvakare kuti ruvhime mana yarwo yekudenga asi rwangove rwakapfava haruchabhururuki mumatenga zvekare runongosvetuka-svetuka pasi segora runogara pabango refoni ruchichirika-chirika ruchitsvaga tsuro dzakafa rukodzi haruna kugadzirirwa kuita izvozvo. Kwete, wakagadzirwa kuti huve rwakafanana nechapungu. Zvino, ndizvo zvakangoitawo church. Yakagadzirwa, yakafanana nechapungu. Inofanira kutora nzvimbo mumatenga, asi panzvimbo yaizvozvo yave yakapfava. Haichabhururukiri, usingazivi kamwe zvekare. Muchadenga mubhuruu. Kwete changamiri, iri kuzembera panzira dzayo sechimanje-manje zvekugadzwa, sedzidzo nezvidzidzo sezvinamato. Musangano rakagadzirwa nevanhu. Ichitsvaka tsuro dzakafa, dzakaora, zviri pakati nepakati, dzakambodyiwa nechimwewo chinhu. Ndizvozvo chaizvo. Chirika-chirika iri pasi zvino, munoona. Ndizvozvo chaizvo. Rokodzi, munoona. Ndizvo zvinotaura. Chapungu hachina kumboshanduka. Napaduku zvapo, chinoramba chiri chapungu. Harubururuki, mumatenga. Rokodzi harudaro, zvachose. Kuti huwane mana yaro itsva kumusoro uko. Asi, runongomirira pane zvarunogona. Kuwana, zvakatofa kare. Rukodzi, harumbogoni. Ngatiti, unofanira kudzika pasi. Asi, tarisai rukodzi. Wakare nasi, ukadzika zasi nemugwagwa. Unoona tambo dzefoni, dzizere marukodzi. Uone kuti, ungawane here chimwe chinhu. Chimwe chinhu chaurayiwa. Chimwe chinhu chakaora. Rasvika pekuti, haruchisina mapapiro akakwana. Okuti, rubururuke. Rwangore, chinhu chekutanga kunoziva. Kunenge rwave pasi, zvachose. Rwave, kurambira pano kuti rwapfava. Haruchashandisi simba raro, zvachose iro rarwakapiwa naMwari. Kuzivikanwa kwarwo kwakasananguka kwaive kwokuti rubururuke ruchienda mumatenga rwotarisa pasi kubva pasi. Asi zvino runoenda pasi rwotaridza kutotarisa mudenga. Pfungwa yarwo iri patsuro dzakafa kuti rione kuti rungawanei pamugwagwa chimwe chidembo uposamu kana kuti chimwe chinhu chakatsikwa nemumwe munhu. Harusi chapungu, asi rungori chimwe chinhu chakada kufanana nacho. Zvakangofanana nechechi iri kuvimba nezvekudya zvayo zvedzidzo nezvimwe zvakadaro. Kudya kwakafa makore akapfuura kuburikidza naLuther naWesley nemapendekost zvichienda zvakadaro. Yakadya iri kutarisa kumashure kune zvitendwa zvakagadzirwa nevanhu kunze kwekuti ibhururuke kupinda mumatenga eshoko. Uko zvinhu zvose zvinogoneka kune avo vanotenda. Wakatora hunhu hwegora. Zvinhu zvakafa zvakasiyirwa magora. Nyika, dzidzo nezvimwe zvinhu zvakadaro zvakasiyirwa nyika, kwete zvechechi. Irwo rwave rwakapfava, harugone, haruchisina kukwasharara zvachose, haruchakwanisa kukwira mumatenga. Akakwasharara uko zvinhu zvose zvinogoneka kune avo vanotenda. Tinogara kumashure rwoti zvakanaka, chiremba nhingi-nhingi akataura zvokuti sangano rangu harizvitende nenzira iyoyo. Oh, iwe rukodzi rwakatsveyama, utya kuzvisunungurira pavimbiso dzaMwari. Unoti zvakanaka, mazuva ezvishamiso akapfuura. Wakapfava. Unotya kutora mapapiro ako wobhururuka uchienda kure uko. Uye wanyanyopfava zvekutadza kuva mumusangano wekunamata. Wasvika here pachinhano chokuti wava kutya kugara maminitsi anodarika gumi uri paaritari usvetuka-svetuka segora uchidya njama dzakaora dziri pasi. Hongu changanai, wakanyanyisa kupfava zvekutadza kuenda kure. Wakakwasharara zvachose. Unosvetuka-svetuka segora wodya chikafu chemagora. Ndizvo zvahuri, ndizvozvo chaizvo. Kusvikira wavakuratidzika segora, wavakuita segora. Haruchisiri rukodzi pane zvese. Wave kuratidzika zvakanyanya segora kupfuura zvarwuri rukodzi. Rukodzi rinofanira kubhururuka, kwete kugara pabango refoni uchitarisira tsuro yakafa. Uye zvadaro rwodzika pasi ipapo rwosvetuka-svetuka uchikwira nokudzika nenzira segora. Maona, ndizvo zvingaida kunge zvakaitawo chechi muzuva rino. Zvine basa rei zvokuenda kumusoro uko kunobhururuka ndichitenderera apo ndichikwanisa kuwana tsuro pano. Asika dzakafa, dzakaora, dzine utachiwana. Imwe nguva dzaive dzakanaka. Ndizvo zvaivewo zvakaita dzidziso yemaLutheran, Wesley nemapendekost. Sei muchidya segora? Paive nemana itsva yaidonha usiku hwega hwega kubva kumatenga kuitira vana veIsraeri vari parwendo. Chero chose chaisara chaibva changoshata. Taisimboti munyika zvave nemakonye mazvivi. Mava nemakonye akawandisa muzviitiko zvedu muzuva ranhasi. Zvinamato zvedu zvichizembera pane zvakataurwa nemumwe munhu, zvakataurwa nemumwe munhu. Uye vembiso nderimwe zera. Mumwe murume akauya kwandiri nguva shoma yapfuura, muparidzi wechibhaptist musoro uko mumba mangu. Akati, munoziva, akati, ndinoda kungokugadzirisai pane chimwe chinhu. ndikati chii akati muri kuedza kudzidzisa dzidziso yechiapostora kuno muzera rino akati zera richiapostora rakapera ini ndikati riini maona ndichakuudza parakatanga zvino iwe wandiudza parakaperera ndikati unotenda shoko here iye akati ndinotenda ndikati zvakanaka zvino pazuva repentekosti unotenda here kuti ndipo pakatanga zera richiapostora iye akati ndinozvitenda ndikati saka mutauri muapostora petro akataura mashoko aya uye rangarirai jesu akati ani nani zvake achabvisa shoko rimwe chete kubva pane iri kana kuwedzera shoko rimwe pariri chikamu chake chichabviswa kubva mubhuku reupenyu uyu muparidzi kana mumwe munhu ane zita rake riri mubhuku ndikati petro akati tendeukai mumwe nemumwe wenyu mobhabhatidzwa muzita rajesu kristu kuitira kuregererwa kwechivi uye muchazogamuchira chipo chemweya mutsvene nokuti vimbiso iyi iri kwamuri nekuvana venyu uye nekune avo vari kure nyange vazhinji avo vachadanwa naishe mwari wedu saka rakaperera papi rakagara ririmo iboka remarukodzi akashanduka kuve magora uye achisvetuka-svetuka achitenderera pane mumwe mutumbi wakafa wavakaurayirwa mune rimwewo zera ndizvozvo kwete mana itsva yabva kumatenga zvachose haachaida havakwanisi kuva neshumiro yemunamato havasi zvapungu kubvira pakutanga vakapfava havana kukwasharara vanongosvetuka-svetuka vachitenderera ndizvo zvakaitawo sangano redu rechimanje-manje rakazembera padzidzo kune zvefundo dzezvinamato dzakagadzirwa nevanhu kuti vatsanangure zvinhu zvose izvi vachizvishayisa basa uye vanozvigamuchira havambotori shoko rakati jesu kristu mumwe chete zuro nhasi nekusingaperi havambotori maraki 4 uye haambotori dzimwe vimbiso dzose idzi dzinoenderana nezuva ranhasi uye wotaura nezvezera rechechi kuti muprofita akati kuchave nechiedza munguva dzemadekwana havatore izvi vanoda zvokusvetuka-svetuka vachitenderera vari pane zvakaurayiwa nerimwe sangano repentekosti zana remakore akapfuura vachidya pamana yakaora zviri pakati nepakati ndizvozvo chaizvo haina kunaka cherechedzai chechi iri kunyama zvakanyanya inodya pamitumbi yemunyika yakaora zvinhu zvakafa zvenyika sezvinongoitwa negora zvematongerwo enyika muchechi havaite kuti mweya mutsvene utumire munhu kuchechi vanofanirwa kuve nezvematongerwo enyika uye voona kuti sangano rinozomugamuchira here kana kwete ndizvozvo chaizvo vakafanana nenyika vanopfeka senyika vanoratidzika senyika vanozvibata senyika magora senyika vane nungo vakapfava varerutsi ndizvo zvose zviri pairi makamboni here chapungu chichirerutsa kwete changamira hamuna kurerutsa machiri kunyange mukristu wechokwadi haadaro hahana kupfava anovhima kusvikira achiwana amen hongu changamira achawana chokudya chake anoda mana itsva anodzika zasi uko ochera kusvikira aiwana anobhururuka achienda mudenga nemudenga kana mumupata umu musina chirimo anokwira kumusoro zvishoma kukwira kumusoro kwaungagona kuita ndihwo uwandu hwezvaunogonawo kuona saka yakwana nguva yekuti zvapungu zvemuzuva ranhasi zvibhururuke zvichikwira mudenga denga zvochera muvimbiso dzamwari zvisararame nechikafu chemagora chakaurayiwa makore akawanda akapfuura budai kubva mazviri zvematongerwo enyika kuvhotera anopinda nokuvhotera anobuda vachiti izvi izvo kana zvimwewo uye mweya mutsvene hauchisina mukana wezvaungaite muchechi zvachose hapachisina shumiro dzomunamato hapachisina kugomera mumunamato kuna mwari kuti vazadzise shoko ravo hapachisina kutenda kuti shoko richiri rimwe chete zuro nhasi nokusingaperi vanongoita zvemagora vachingodaro vova nesangano voisa zita ravo mubhuku zvino ndokubva vave neungano uye vakapfava zvino vogara kumashure uko vachidya imwe mhando yenyama yakafa uye ipapo vachifanirwa kuve rukodzo rwakafanana nehama yarwo chapungu muprofita akaudza shoko rechokwadi akariratidza vanovimba nefundo yezvebhaibheri yakagadzirwa nevanhu yakaora zviri pakati nepakati ko anoiwana kupi mune rimwe bepa reurongwa hwesunday school wakagadzirwa nevanhu mumwe mudzidzisi waakamuurayira shure uko mune rimwe seminari ndokumuudza kuti mazuva ezvishamiso akapfuura kwakange kusina chinhu chakaita serubhabhatidzo rwemweya mutsvene zvose izvi hazvina maturo Mungani uze here kuti chapungu chingadye izvozvo hachikwanisa kuzviita kwete changamire. Kana muKristu zvekare hadye pamitumbi yakafa inobva kudzidziso dzemasangano nezvimwe zvakadaro. Vanoda shoko raMwari idzva, vimbiso yenguva. Mwari vakavimbisa tsuro mumazuva aLuther. Vakavimbisa zvimwewo zvinhu mumazuva evamwe, asi iye zvino vakativimbisa chikafu chakazara, kudya kwakazara kwakapetwa kanomwe. Nokuti zvisimbiso zvinomwe zvose zvakazarurwa, uye zvinhu zvose zvagadzirira shoko raMwari kune avo vanokwanisa kugamuchira. Marukodzi achingosvetuka-svetuka samagora. Oh, ini zvangu zvifungei, zvine njodzi zvakadini. Handiti ndizvo zviri nguva yacho, sezvakangoita Rukodzi wakarasikirwa nokuzivikanwa kwarwo. Serukodzi kare kare ndizvo zvakaitawo chechi, yakarasikirwa nokuzivikanwa kwayo semudiki shiri munin'ina wechapungu. Vaprofita vaMwari yakambenge iri mutakuri weshoko rechokwadi kururamiswa. Zvadaro ndokuve mutakuri wekucheneswa. Zvadaro ndokuve mutakuri werubhabhatidzo rwemweya mutsvene kudzoreredzwa kwezvipo. Asi zvadaro panoenderera mberi, zvino yoramba ichidzoka kumashure ichiedza kudya chimwe chinhu. Mana yerimwe zuva yakaora haina kunaka. Chapungu chaicho chezuva ranhasi chinoziva kuti izvozvo zvakange zvakanaka, asi tine izvozvo nezvimwe pamusoro. Kusvikira Jesu Kristu aratidzwa muuzaro hwesimba rake sekuvimbisa kwaakaita kuti zvichave muzuva rino rekupedzisira, mudzimai ave chikwandi chakaoma zvino. Chakatopfuura, mweya waMwari wakapfuura nemari ichokwadi. Uye haazova mudzimai, haazove mudyi wenhaka pamwe chete embeu yeshoko rakasimbiswa. Zvechokwadi, haasi kuzombovamo, haasi kuzova mukubvutwa. Achange ari nhengo yechechi, anogona kumuka urumuko rwechipiri, otongwa zviri maererano nezvaakanzwa. Kana uri pano manheru ano uye kungori nhengo yechechi, ko kutongwa kwako uchange kwakaita sei? Apo tose tichazofanirwa kumira ipapo tichipupura kuti iwe wakanzwa chokwadi. Maona, haichabhururuki kuenda kuchadenga kusingazivikanwe. Kune zvemweya uko masimba nekwakakwirira uye nevimbiso dzeshoko raMwari remuna dziendana kuenda dzinoitwa kuti dziitike zvinhu zvose kune avo vanotenda. Iye haasi kuzozvitenda akadaro, anodonhera ipapo chaipo patambo dzefoni obva ati, sangano rangu rinoti tsuro dzakanaka. Kunyange dzine honye madziri, asi zvakadaro dzakangonaka. Unoona, anotopona naizvozvo. Pentecost yakaita sasisi vayo, anova gora remasangano agere zvino muzvikuru zvigaro zvekupanga mazano zvevasina umwari zviro kwazvo, achiteerera kune vakuru vake vezvematongerwo enyika vemunyika achimupa chikafu chemagora chetsuro sakafu chezvimwe zvinhu zvakapfuura makore makumi mashanu akapfuura. Ndicho chinhano chechechi yePentecost. Oh, ini zvangu, saSara akaedza kuunza vimbiso yezvepamweya naHagari akaita zvekungotorwa. Ndizvo zvakaitwawo nechechi ichiedza kuunza rumutsiriro. Vavangeri vedu vakuru munyika mose nhasi, rumutsiriro munguva yedu, rumutsiriro munguva yedu. Tine mose maMethodist, Baptist, naPentecost, mose unganei pamwe chete. Ko, mungave sei nerumutsiriro rwemana itsva ane chikafu chakare chemagora chakafa? Ko, mungava narwo sei rumutsiriro munguva yedu? Rumutsiriro ruchange rwakadupuka kwazvo, havazomboziva kuti rwakaitika. MaPentecost akati, oh, pachave chinhu chikuru chichaitika, chiri kutoitika, uye ivo havasi kuzviziva. Munoona, ndizvozvo chaizvo. Maona, hongu changamiri, nokuti apo anenge pane mutumbi, ipapo zvapungu zvinenge zvakaungana semazviro kwazvo ari nyika chaiwo. Maona, ndizvo zvarakataura. Mutumbi chii? Shoko. Iye ndiye shoko. Mutumbi Kristu. Kristu mauri mumwe chete zuro nhasi nokusingaperi. Iyi chokwadi chakadini? Sara achiedza kuti vimbiso dzose dzizadziswe. Muri kuona mune kukuru sechechi nhasi, rumutsiriro rukuru munguva yedu kubudikidza nechii? Kubudikidza nevimbiso yakatsveyamiswa. Ko, uchazviita sei kana Mwari vasina kumbobvira varopafadzo sangano? Havana kumbobvira vashandisa sangano. Apo paitumirwa mharidzo, ivo vaizobva vaita sangano raibva rafa pakarepo. Nopikisa munyori wenhoroondo upi zvake kuti andiratidze apo parakazombomuka zvekare. Rakafira ipapo ndokugara riri ipapo. Mwari vaibva vangofamba vachibuda mune chinotakura ichocho vachipinda mune chimwe. Vachibuda kubva muLutheran ndokupinda muMethodist, ndokunyatsobuda kubva muMethodist vachipinda muMapentecost. Zvino vakanyatsobuda kubva muMapentecost ndokupinda mumbeu, nokuti inofanirwa kuva iri mbeu. Haukwanise kukunda zvemasikirwo, hapana, hapasisina, chero chasara ipapo kuti chiitike kunze kwembeu. Saka mbeu ichazvibereka, ndiye mumwe chete zuro nhasi nokusingaperi, shongwe yomoto imwe cheteyo ichiratidza zviratidzo zvimwe chetezvo, simba rimwe chetero, Mwari mumwe chete, zvishamiso zvimwe chetezvo. Chinhu chimwe chete ndokusimbisa shoko nebhaibheri nemazvo chaimo. Ndiye mumwe chete zuro nhasi nokusingaperi ari kutungamira manheru anhu. Mwari ngavatibatsire kuti tirione uye toritenda. Chokwadi, munoona Sara church yakangoita zvokutora Hagari, hazvina kushanda. Zvakashanda here? Kwete. Boka rake ranongoita zvokutora harishande muzuva ranhasiwo zvekare. Vanachiremba uye maPhD nemaLLD havazviiti. Vatakuri vese vanokundika. Luther akakundika. Tizvakaitwawo naHagari. Ko, Hagari akaitei? Hagari akapa mwanakomana wake kuchipfuva chemumwe mudzimai, ndizvo here, kuti amukudzire mwana wake? Hagari akaita izvozvo. Akapa mwanakomana wake, mwanakomana wake oga, kuchipfuva chemumwe mudzimai, kwete amai vake, kuti amukudze. Ndicho chinhu chimwe chete chakaitwa naLuther paakapa mwanakomana wake kururamiswa misangano kuti rimutambise. Ndizvozvo chaizvo kuti rimukudze. Wesley akakundika nenzira imwe chete iyo yakaitwa naSara kupokana kuberekwa nepamweya kuti rubhabhatidzo rwemweya mutsvene, sezvakaitwa naSara pamuti wemuoki. Apo Wesley paakaziviswa kune zvemweya, apo pakauya zera rePentecost, zvino Wesley ndokuziviswa kune zvokutaura nendimi nezvimwe zvose izvi. Akaseka vakaita jee naro. Imi mose Church of Christ nemi vana nhingi, uye nemi maBaptist nemaPresbyterian, mumwe nomumwe wenyu makasimudza mhino dzenyu mudenga kwariri, mukafamba muchibva kwariri. Izvozvo wakaitei, Wesley? Wakatengesa mwana wako kusangano richibva rafa, ndokuparara. Ndizvozvo chaizvo. Asi shoko, shoko rechokwadi rakaenderera mberi, harina kugara musangano iroro. Rakaenderera mberi ndokupinda muPentecost rikatora zvimwe zvakawedzerwa pamwe naro. Rakanga rave mwanakomana akanga awedzera kuyaruka sembeu yakawira muchibereko, uye shure kwechinguva rakatanga nomusana ndokuzova nemapapu, zvino rikava nemusoro nemakumbo, zvino shure kwechinguva rakasvika panzvimbo yokuti rakaberekwa. Ndizvozvo chaizvo. Saka ndiko kukura kwaita chechi nenzira imwe cheteyo. Wesley akapokana zvimwe chetezvo zvakaitwa naSara pamuti. Mudzimai akati apo mutumwa waJehovha, murume akapfeka kunge kana kuti mutumwa aive Mwari pachake Erohim, akapfeka semurume, akambira ipapo ane huruva pambatya dzake, uye ndokuti aive apa vimbiso shure kwekunge Sara ave nemakore makumi mapfumbamwe okuberekwa, uye Abrahama ava nezana. Zvino Sara akasekera mumwoyo, zvino ndokuti ko izvi zvingaitike sei apo Abrahama neni tanga tisina zvakanaka? Hatina kumbonge, tava sevanhu vaduku, ukama hwemhuri zvichida kwemakore makumi maviri. Mudzimai akange oda kusvika makore zana okuberekwa, akati inini uve nemufaro natenzi vangu, ini ndachembera. Naiye akwegurawo zvekare, uye tsinga dzake dzeupenyu dzakafa, wechibereko changu chakaoma, mazama angu apera, tsinga dzemukaka hapasisina. Ko, ndikagona kuve naye sei? Mwari vakati ndakamuvimbisa ari kuuya zvakadaro. Ndizvo zvakaitawo Wesley. Ko, tingavagamuchire seiko achitaura nendimi nekupodza kwaMwari nezvimwewo hazvisi zvedu muzuva ranhasi? Mwari ndokuti ndakavimbisa mumazuva ekupedzisira ndichadurura mweya wangu pamusoro penyama yose. Akavimbisa kuzviita, uye akaenderera mberi akazviita zvakadaro. Zvino chechi yeWisiri yevanun'una vayo vose vaduku vemukume vemaBaptist maPresbyterian neChurch of Christ nemaNazarene Pilgrim Holiness neUnited Brethren vakadaro vakafa pamwe chete nayo, uye chechi ndokuenderera mberi. Zvino ko, Pentecost yakaitei? Yakaita sangano, sezvakaita chikwande. Yakaita chinhu chimwe chete, yakazviita sangano pachayo, ndokuzvigadzika pachezvayo sechikwande. Ndizvozvo chaizvo. Pentecost yaive Maria. Mutambo wePentecost tarisai zvakaitwa naMaria. Chii chakatsveyama chakaitwa naMaria pamutambo wePentecost? Imwe nguva akanga akatarisana neboka revaremekedzwa vaprisita, apo mwanakomana wake ainge atadza kumuwana chero kupi zvako. Zvino akadzokera rwendo rwemazuva matatu aive amusiya sechechi yechimanje-manje muzuva ranhasi. Kangaita katatu akapetwa kashanu kana kuti makumi maviri nemashanu chechi ndokusiya. Tingati makore makumi mashanu apfuura kana kuti makumi manomwe nemashanu. Ndoo kumusia pa mutambo we Pentecost. Maria akadzokera na Josepha. Mazuva matatu, achimutsvaga. Akanga achimutsvaga. Ahana kumuwana. Akamuwana. Akawanei. Akamuwana ari mutemberi. Achikurukura shoko raMwari nevaprisita. Zvino, pamberi chaipo, nevaprisita ivavo. Varemekedzwa vaya. Maria akakanganisa. Akaita chinhu chaicho chaakanga asingafanire kunge aita. Munomuti Mwari, amai vaMwari, amai vanofanirwa kuve neuchenjeri wakawanda kupfuura mwanakomana wavo. Zvino akati, baba vako neni takakutsvaga nemisodzi masikati neusiku. Baba vako neni achitaura kuti kuberekwa kwacho kwakange kusiri kwemweya, kuti Josepha ndiye aiva baba vaJesu. Akaramba kuberekwa kwepamweya. Pentecost yakatora kutaura nendimi. Vakaramba kuberekwa kweshoko. Ndizvo chaizvo zvayakaita. Inotora humwe huwandu hwakadai hwaro, asi yorega kutora rimwe rose. Yakaramba kuberekwa kweshoko sezvakangoitwawo naMaria. Asi cherechedzai, hakuchazombove nemamwe masangano zvekare shure kweiri. Tarisai shoko pacharo, nyangwe rave nemakore gumi nemaviri okuberekwa, rimbori chinhu chiduku shure uko muchikwande. Akati, hamuzive here kuti ndinofanira kunge ndiri pabasa rababa vangu? Shoko rakagadzirisa chechi pakare ipapo. Uri kuitirei zvinhu zvose izvi? Unoziva here kuti haukwanise kuita izvi? Tichavhara mikova yedu, hatizombokubvumira kupinda muno. Ko, hamuzive here kuti ndinofanirwa kunge ndiri pabasa rababa vangu? Maona, chokwadi, chokwadi, chemweya, chechokwadi. Afarisa akangomuti aive mwanakomana waJosefa munhuwo zvake, kana kuti zvakaitwa nePentecost yakangomuti aive mumwe wevatatu. Ndinoziva kuti zvinorwadza. Mumwe wevatatu? Asi aive vose vatatu? Mune mumwe akanga asiri mumwe wevatatu, asi maPentecost ohongu, iye mwanakomana wababa nomweya mutsvene. Uye ini zvangu, asi shoko chairo nechokwadi rinonyatsotaura. Uye rakati, havazi vatatu vavo, pane mumwe chete wavo. Amen. Hamuzive shoko raMwari, musarite vatatu vavo, asi mumwe. Cherechedzai, hapachazongove nechinotakura vana amai machechi pasangano mushure nechinotakura ichi chikwande. Nokuti mushure mechikwande hakusisina zvekare, hapana chasara nazvino kunze kwetsanga chete. Ndizvozvo here? Inofanira kuve tsanga, inofanira kuve mhando imwe chete yakapita muvhu. Jesu Kristu mumwe chete, zuro, nhasi nokusingaperi. Mumwe mweya wakauya pamusoro pemwenga kuti uite zvinhu zvimwe chete zvaakaita. Maone, kuberekwa zvekare kwetsanga. Shoko richiri duku rakazvitaurira pacharo. Uye hamuzive here kuti ndinofanira kunge ndiri pabasa rababa vangu? Hecho chakavanzika chemharidzo zvino. Chaizvo izvo, basa rababa. Basa rababa chimbori chii? Mungafunga here kuti basa rababa raiva chii maari? Kuzadzikisa zvakataurwa naIsaya mhandara ichabata mimba. Kuzadzikisa izvo Isaya akataura zvekare, zvirema zvichasvetuka senondo, uye nezvinhu zvose izvi zvaizoitika. SaMozisi akati, Jehovha Mwari wenyu achasimudza muprofita pakati penyu akafanana neni. Raive basa rababa rekuzadzikisa shoko iroro. Zvakanaka kana yakauya ichidzika nemumagunde aya emadzimai epanyama. Ko, magunde aya emadzimai aya epamweya? Chechi, machechi anoreva madzimai, madzimai tinoreva machechi waro. Ndizvozvo here? Zvino rave chii zvino? Tinofanirwa kunge tiri pabasa rababa. Gorosi raizodanidzira zvakare. Tsanga, hongu changamiri, inofanira kuiteiko? Kusimbisa Maraki 4, kusimbisa Ruka 17:30, kusimbisa vaHebheru 13:8, kusimbisa uchene Johane 14:12, kusimbisa shoko rake rose, kusimbisa vaHebheru. Ndinoreva zvakazarurwa chitsauko 10 chekuzarurwa kwezvisimbiso zvinomwe nezvakavanzika zvaMwari kunyange kusvika mbeu yenyoka nezvimwe zvose zvaizoratidzwa. Kuroorana nekurambana nezvimwe zvakavanzika zvose izvi zvanga zvakavanzwa pasi pembiru kwemakore ese aya kubva kune vadzidzi ezvezvinamato nezvimwe zvakadaro. Asi ino ndiyo nguva yacho. Ndiro basa rababa. Munofunga kuti aizorigamuchira here? Vanoda zvekuve vakatsiga, uye voti sangano redu haritidzidzise izvozvo. Asi Bhaibheri rinodaro. Ndizvozvo chaizvo Mwari anorisimbisa kuti nderechokwadi. Chokwadi riri kuzadzikisa zera rino apo chisimbiso zvinomwe. kana kuti kungoratidza kuti masangano aingove vatakuri ndiro rimwe rebasa rababa kuratidza uye basa rababa zvino nderekukuratidzai kuti masangano aya haasi avo urongo hwakagadzirwa nevanhu hunoramba shoko ndizvozvo cherechedzai munoti zvakanaka Maria man mhandara huru pamuchinjikwa haana kumbomudana kuti amai akamudana kuti mudzimai mutakuri kwete amai maona chokwadi aive mutakuri weshoko asi aive asiri shoko iye ndiye aive shoko oh ndizvozvo cherechedzai zvekare haana kubatanidzwa murumuko pamwe chete naye akafa ndokumuka zvekare nokuti aive shoko mudzimai aingove mutakuri akafa uye achingori muguva ndizvozvo chaizvo saka aingove mutakuri kwete amai vake kwete mwari aingove mutakuri sezvakangoita machechi ndizvozvo chaizvo zvinoratidza kuti mudzimai aingove mutakuri kwete shoko ngativharei nokutaura izvi oh marukodzi ePentecost muchisvetuka-svetuka semagora muchidya zvinhu zvemunyika sezvinongoitawo pamwe vose muine mufananidzo weumwari hwakakwana zvokunyengera asanangurwa kana zvaikwanisika asi muchiramba simba racho sekutaura kwemuprofita pano muenzaniso hwakakwana zvakataurwa neshoko ramwari kuti ndizvo zvazvichange zviri mumazuva ekupedzisira zira rechechi yeraodhikiya haina kusimira ibofu yakasuwa murombo inonzwisa tsitsi uye haizvizive ichitaura kuti yakakura uye yakapfuma haina chainoshaya uye haizive kuti yakashanduka kubva pakuve rukodzi hama yakafanana nemuprofita kuchengetedza shoko ramwari rakaswatuka yakashanduka kuve gora uye ichipa vanhu vayo chekudya chitsuro chezvinamato dzakafa ndizvozvo chaizvo mukai ini zvangu ko munotarisira kubatanidzwa sei kana kuve vadyi venhaka pamwe chete nezvapungu apo zvinhu zvakadaro munguva ino huru apo kubvutwa kwave pedyo o mukristu o mutendi kana wanga usiri mutendi zvizere ramba uchiuya kumisangano kwechinguva uchadaro here tine chimwe chinhu pano chandinotenda kuti ishe vanoda kuti muzive nguva yapera handichakwanisa kuenderera mberi ndinofanira kuvhara uye zvichida ndozopedzisa mangwana manheru asi tarisai ngatikotamisei misoro yedu kwekanguvana handidi kuti mucherechedze kuti matauriro akadini andinoshandisa asi ndinoda kuti muteerere kwekanguva kune zvandataura zvakanyatsojeka zvekuti munokwanisa kuzvinzwisisa ndine chokwadi kana uchishuva kudaro kana uri pano manheru ano uye usina chiitiko ichi ini handitaure kuti iwe unoti ndakatamba mumweya ndikasvetuka kwese kwese hongu marukodzi anoita zvimwe chetezvo sezvinoitwawo nemakunguo nemagora handisi kubvunza izvozvo uri kumbodyei uri kuwana kupiko kudya kwako kwemazuva ose uri kudya kubva pai kubva pashoko ramwari kana kuti kubva pane nyama yakaora yakare yakamboshandiswa kumashure uko makore nemakore akapfuura ko chiitiko chako kunyange manheru ano chine here chimwe chinhu chavakanhonga makore akawanda akapfuura kana kuti hachina kuora uye chiri chitsva manheru ano mana itsva ichakodonha kubva kudenga uye kuti uri kupa kudya kumweya wako kubva paivi uchitarisira mangwana chimwe chinhu chakanaka uye chiri nani kana usina kudaro zvino nemisoro yenyu yakakotamiswa uye nemeso enyu akavharwa nemwoyo yenyu yakakotamiswa zvibvunze pachako mubvunzo uyu uchirevesa uye kwete kwandiri asi kuna mwari ungasimudza ruoko rwako here uchipupura uchitaura izvi mwari natsai mwoyo wangu nemweya wangu kuti ndidye bedzi pashoko ramwari ungasimudze ruoko rwako here kuti mwari vakuropafadze mwari vakuropafadze handinyatsoziva kuti vangani chaizvo vari muno varipo manheru ano ndiri munhu asina anyatsogona kuverenga mhomho yevanhu asi ndingati pangangoita chikamu chimwe kubva muzvitatu kana kupfuura vasimudza maoko avo kuti vanoda mwoyo yakanatswa ngatirangarirei mumunamato zvino tichikotamisa misoro yedu mwari vanodikanwa ndingori bedzi nemungava wekutaura shoko uye nemifananidzo iduku iyi iri nyore mifananidzo miduku vanhu vanoona kuti umwe haasi kuzoramudyiwe nhaka pamwe chete nemumwe uye tinoziva kuti mazuva ekupedzisira pachange pane vanhu vachabvutwa kuenda kumatenga uye vamwe vavo vachange vari pano pachauya Jesu uye tiri kumutarisira kuti auye kunyange manheru ano uye ndiri kufunga makore makumi matatu anenge makumi matatu kana makumi matatu nematatu akapfuura ndakapfugama pano tingati senguva dzino dzemanheru dzingaite 9:30 kana 10 o'clock ndichinamatira baba vave vakarasika manheru ano ishe ndiri kunamatira vana baba akawanda vana amai vakawanda nehama nehanzvadzi hamungarewo netsitsi here mwari vanodikanwa hazvichakwanisika iye zvino kuti baba vangu vaite chimwe chinhu pamusoro pazvo vakapfuura miganho yeupenyu huno uye nokukasika ishe tose tiri kuzopfuura nenzira iyoyo iniwo zvekare ndinofanira kuenda nenzira iyoyo vese murume nemudzimai mukomana kana musikana ari muno anotofanirwa kuenda nenzira iyoyo uye tichadavirira pane zvatinoita neshoko ramwari ko murume uya airatidza kuve muduku zvakadini kumeso adhavhidhi apo paaimusvipira ko vanhu avo vachafunga zvakadupuka zvakadini vakapfira mate pana jesu anove shoko apo paachadzoka zvekare uye neavo vakamubaya ko vanhu vachanzwa kuita vaduku zvakadini vaigona kufamba vachibva pano uye vachiona kunyange asingori bedzi mune mamwe mazwi echigiriki nezvimwe zvakadaro asi mune zvemasikirwo zviri pachena zvinotidzidzisa mwari musiki tigokwanisa kuona vatakuri veshoko uye nokuona shoko pacharo uye toziva nguva yatiri kurarama uye nguva yekukohwa yave pano mwari vanodikanwa ngatirege kupira misana yedu kwariri nekuda kwehumwe upenzi hwemunyika asi dai manheru ano tamugamuchira nemwoyo yedu yose ishe sikai mweya wakanaka mandiri mweya weupenyu kuti ndikwanise kutenda mashoko enyu ose uye ndogamuchira Jesu shoko mumwe chete zuro nhasi nokusingaperi uye ndotenda nhasi pachikamu chakagoverwa kuzera rino zviitei ishe ndinozvikumbira muzita rajesu uye zvino ndiri kuzokumbira mumwe nomumwe wenyu zvamuri pano muchifunga pamusoro peizvi makanyatsoperera hatina chechi yokuti mujoine tine chidziva zasi uko chekuti mubhabhatidzwe machiri vose vakatenda vakabhabhatidzwa kana wanga usati wambobhabhatidzwa norubhabhatidzo rwechikristu izvi hazvirevi kusaswa kudururirwa zvinoreva kunyudzwa kwete mudunhurirwa rababa mwanakomana mweya mutsvene asi muzita rajesu kristu sekubhabhatidzwa kwakaitwa chechi yose kusvikira chechi yechikatorike muna 303 yakaunza vana mwari vatatu nemhandu nhatu dzerubhabhatidzo mumadunhurirwa eutatu kana wanga usati wambova nerwakadaro nazvino mangwana mangwanani na 10 o'clock pane hanzu nezvimwewo zvinenge zvakakumirira zasi uko haungauyi here uye wobatana najesu kristu kwete nesu hatina chechi kunyange pano yokuti ikubatsire taenda kune chechi ipi zvayo yaunoda chero kupi zvako kwaunobva asi ndapota taenda shoko rino unoritenda here itai ameni mwari vakuropafadzei dai mukadaro kana pane zvatingagona kukubatsirai nazvo tiri pano kuzviita zvino ndinoziva kuti pane vanorwara pano nguva yedu yapera manheru ano kuti tive nemutsara wokunamatira zvimwe tichaiwana zvichida ndinoda kuti mumwe nemumwe wenyu andiitire chimwe chinhu wakagara pedyo nemumwe munhu isa maoko ako pamusoro pemunhu iyeye uye pasina kupokana wakaisa ruoko rwako pane chapungu pamwe ichapungu change chiri kudya chikafu chemagora pane imwe nzvimbo ndokubva charwara nekuda kwacho havachachida zvachose vari kuda kubuda mazviri vafinhikana pamwe nekuneta nacho vagara pano manheru ano uye ndokuona kuti zvapungu zvinombodyei chaizvo shoko uye nokuva nakristu mupenyu achirarama pakati pavo achizviratidza kuti mupenyu mumwe chete zuro nhasi nokusingaperi hazvidi kuve hadyire nhaka pamwe chete nezvikwande zvichapiswa uswa hwese nezvimwe zvinhu zvichapiswa muchina wekukohwa uri kuuya kuzopurira gorosi kunze unoda kuve gorosi pane vamwe vavo vari kurwara vamwe vacho vari kurwara panyama ndinoda kuti unamate chapungu namatira hama yako hanzvadzi chapungu apo pandinenge ndichikunamatirai pano hai mweya wamwari wauya pamuri, rangarirai, ndiri kukupai chikafu, checha pungu, vembiso ya mwari. Anodana vaprofita vake, zvapungu, anozidana pachake kuti, chapungu, iye ndi Jehovah chapungu. Uye apo maoko enyu, akaturikwa pamusoro pemumwe nemumwe, vanamatire.
Our Heavenly Father,
Baba vedu vekudenga, shoko renyu rakati kutumwa kwekupedzisira kwamakapa chechi yenyu kwaive endai pasi rose uye muparidze evhangeri kurayira kwamazuva ose. Uyo anotenda akabhabhatidzwa achaponeswa, uyo asingatende achatongwa. Ziratidzo izvi zvichatevera avo vanotenda. Zita rangu vachadzinga madhimoni, vachataura nendimi itsva. Kana vakanwa chero chinhu chinouraya, hachingavakuvadze. Kana vakabata nyoka, hadzingavakuvadze. Uye kana vakaturika maoko avo pane vanorwara, vachapora. O Jehovha chapungu, ipai chekudya kune vadiki venyu vane ruano pashoko iroro. Ishe, vanoshayiwa, ndiko kudya kwavanoda. Ndizvo zvavanoda kuti vazive kuti chikafu chii, kuti zvanzi naJehovha chii. Makavimbisa, kana vakaturika maoko avo mumwe pane mumwe, vachapora. Ishe Mwari, bvisai kupokana kwese nepfungwa dzegora kubva patiri zvino, uye todya mukurevesa pachikafu chezvapungu cheshoko raMwari. Itai kuti mweya wese wetsvina uri muvanhu ava, mweya wese wekupokana, mweya wese wekutya, wese wekubatirira pasangano, tsika yose, urwere hwose, chirwere chose chiri pakati pevanhu, zvibve nemuzita raJesu Kristu. Ngazvibude kubva pakati kweboka revanhu ava, uye dai vasununguka kubva panguva ino zvichienda mberi, kuti vadye chikafu chezvapungu chatiri kutenda kuti muchatitumira musvondo rose, Ishe, muchizarura zvisimbiso zviya, uye nokutiratidza zvakavanzika zviya zvakanga zvakavanzwa kubvira nyika isati yavambwa, sekuvimbisa kwamakaita. Ndevenyu Baba, nemuzita raJesu Kristu. Amen. Vose vanotenda uye vagamuchira, simukai netsoka dzenyu moti, ndinotenda, ndinogamuchira kuti izvo Mwari vakandivimbisa, ndinogamuchira. Ishe, vakuropafadzei. Izvi zvinoshamisa, munhu wese amire. Izvi zvakanaka. Kodi, ndinomuda. Ngatiimbei rwiyo urwu kwaari zvino. Ndinomuda, ndinomuda nokuti ndiye akatanga kundida. Tose pamwe chete zvino. Ndinomuda. Kana uchidaro, ngatisimudzei maoko edu. Ndinomuda. Nokuti ndiye akatanga kundida. Ndokutenga ruponeso rwangu pamuti weKaruvhari. Shamise here. Ngati kwazisane imaoko mumwe nemumwe, hama chapungu ngotendeuka. Hanzvadzi, kwazisane imaoko atiri kuchiimba. Ndinomuda. Hama chapungu, hama chapungu, hama chapungu, zvishumira shoko. Chali, wakadini? Mwari vakuropafadzei hama, ndinofara kukuonai. Mwari vakuropafadzei hama, Mwari vakuropafadzei hama chapungu, Mwari vakuropafadzei pamuti weKaruvhari. Ngatisimudzei maoko edu zvekare kwaari. Ndinomuda. Ndinomuda. Nokuti ndiye akatanga kuda uye akakuita chapungu. Ndokutenga ruponeso rwangu pamuti weKaruvhari. Ko, uchaziva sei? Ko, nyika, uchaziva sei kuti unoda Jesu? Kana tichidanana Ndiyo nzira iyo nyika. Munoona, Mwari vanoona kutenda kwako, nyika inoona mabasa ako. Dana nai zvino, iraine mutsa, mumwe kune mumwe. Taurirai mumwe nemumwe, iraine moyo murefu, mumwe kune mumwe. Uye, kumwe zvekurayira kwatingapa, rubhabhatidzo, kutsvaga mweya mutsvene. Hatina mamwe makamuri pano, okuita izvozvo mari. Munozvinzwisisa. Kokero, yekuuya paaritari, kana Mwari vakupa kugutsikana kuti izvi. Ndizvo, kuti Jesu Kristu ndiye mumwe chete, zuro nhasi nokusingaperi, uye uchida kubatana naye, woenda kunobhabhatidzwa muzita rake, mangwana. Patange pane varume ipapo, kukudzidzisai, chiri chose chatingaite kuti tikubatsire, tichazviita. Ndinomuda. Ndinomuda. Imi, muri parunhare zvino, Tucson. Kumsoro uko muCalifornia, kumsoro chaiko kumabvazuva, simudzai maoko enyu, kunze uko kune, murumbidzei, ndokutenga, ruponeso rwangu, ndiani achatiparadzanisa, ndinopa kune hama nevhu, zvino, kusvikira mangwana manheru, ndinokupai hama nevhu, mufudzi wedu.